See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Zikuona ama Neville vanotenda mukisa maoko pamusoro pavanorwara. Ndaona kuti ndine mivunzo yakati kuti zvino ndichaipindura mangwana usiku nokuti handina nguva yokuitarisa manherano pamwe mibvunzo pamharidzo yousiku wapfuura. Zvino kana paine munhu ane mibvunzo pane imwe yemharidzo, uyai nayo usiku humwe ndozoitora usiku hunotevera. Zvino mangwana manheru ndichada kuti nditsvage kana kuti ndakatsvaga vamwe vaparidzi kana zvichigona kana zvisingaiti, ndingada varume kana madzimai vakasimba vatingadana panguva dzatinovada kuti pachinge paitika mangwana manheru mushure memharidzo tichatanga kuisa maoko uye kuitira Mweya Mutsvene. Uyezve kuchazova ne munomukana wakugara pano kana muchida nguva yezororo yose kana zvikatora nguva yakareba kudaro kuti mufe. Zvino kana zvikasadaro, kana uchida kuenda kumba kwako, tingafara kana ukaenda kunzvimbo yauno usingazivi kwokuenda. Tinoda kutora vaparidzi nenhamba dzavo kwavanogara, kana vari vashanyi nhamba dzokwavanogara, patinokwanisa kuvawana nokuchimbidzika toisa munhu kuimba yomumwe nomumwe kuno mumwe nomumwe kuno mumwe kuti vakurayirei imi muri kutsvaga maropafadzo makuru awa atiri kutaura nezvavo kubhabhatidzwa noMweya Mutsvene. Usiku hwapfuura taitaura kuti chii Mweya Mutsvene, chii? Takaona uri zvose zvakavimbiswa naMwari kwatiri. Mauri takaona zvingadikanwa nechechi yaMwari. Takaona uri chisimbiso, munyaradzi, zororo, mufaro, norugare nokumuka. Zvose zvakavimbiswa naMwari kuchechi yake zviri muMweya Mutsvene. Zvino manherano tinoda kuparidza nezve kana kutaura nezve kudzidzisa pamusoro. Ndine mapepa matatu kana mana ezvinyorwa pano kana magwaro pamusoro pavo. Pausiku hwapfuura ndakasiya concordance yangu pano, zvino handina kunge ndiinayo, uye ndazongoita zvandinokwanisa nhasi namagwaro. Zvino uye mangwana usiku huno tichadzidzisa kuti chii chakanga chiri chinangwa chokuti Mwari atumire Mweya Mutsvene. Wakatumirwei? Kana chiri chinhu chikuru kudai, Mwari wakautumisirei? Zvino mangwana usiku tinoda kutaura nezvokuti ndowako here, uye unouwana sei, uye unoziva sei kuti wava nawo. Iko zvino kana tapedza kuzviratidza mumagwaro, kutsanangura namagwaro, tichishandisa magwaro pazvinhu zvose, zvino avo vari kutsvaka Mweya Mutsvene vozouya mberi. Uye zvino ndine tariro yokuti rumutsiriro runenge rwatanga kubva ipapo kuti vaenderere mberi noMweya Mutsvene. Zvino sezvo mangwana manheru azhinji vangasara kwechinguva mumarumu omuchechi, ndinoshuva kuti dai tawana vaparidzi vakawanda navanhu vanoziva kutungamirira vamwe kugamuchira Mweya Mutsvene, tovakurudzira kuti vaende mumba nomukadzi nomurume wake kana nomumwe ari kutsvaga Mweya Mutsvene vakadzidziswa zvakanaka zvokuita. Dai mukapa nhamba dzefoni kana kero yenyu kumufudzi nhasi kana mangwana usiku, ipai hama Neville kuti tirege kupedza nguva nokuungana. Vapei nhamba yefoni pamungafonerwa muchitaura kuti ndinenge ndiripo, uye kana muchida kundiisa muimba, kana ari mudzimai waari oga, tinotuma mudzimai maona kumudzimai uyu. Zvino kana iri imba ine murume nomukadzi wake, zvino tinotuma muparidzi. Uye tingafara kuti muve munobatira pamwe, nokuti ndinoziva kuti mose munofadzwa neizvi, chinhu chinokosha kwazvo. Uye rangarirai uyo anoponesa mweya pakudarika kwawo aputira zvivi zvizhinji. Maona, zvino mwenga waKristu une nzara nenyota. uri mumarwadzo kuti ubereke vana vamwari.
Now, tonight, before we read the scriptures, let us bow our heads.
No, usiku huno tisataverenga magwaro, ngatikotamisei misoro yedu kwekanguva tinamata. Uye tisatanamata imi makakotamisa misoro yenyu, mungava nechikumbiro here. Simudzai maoko enyu muti, Mwari zvirokwazvo, ndinosimudza maoko angu, ndine chikumbiro, ndinonamata kuti mundibatsire, o Ishe. Mwari aropafadzwe mumwe nomumwe wenyu, anoona maoko enyu. Ngirozi dzanyora zvikumbiro zvenyu.
And Heavenly Father, we now come approaching
Thee,
which no doubt that prayer has already been made.
Hatika adziki kuti munamato watoitwa navana vamwari usiku huno panzvimbo ino duku.
And songs have been sung and we have lifted hearts.
Uye nziyo dzaimbwa uye tasimudza mwoyo yedu mumufaro wokurumbidza Mwari.
David said he would come into the
David akati achauya muungano yavatsvene kuti azivise zvido zvake.
And tonight there has been
uye usiku huno kwasimudzwa maoko akawanda.
Perhaps maybe I would say 80%.
Dzimwe nguva zvichida ndingati zvikamu makumi masere kubva muzana vavo vakagara muno usiku huno vasimudza maoko kuti vane zvikumbiro.
Shows, Lord, that we just
zvaratidza Ishe kuti hatigoni kufamba tisina imi.
We've got to have you.
Takafanira kuva nemi zuva nezuva.
You are our life, our joy.
Muri upenyu hwedu, mfaro wedu, utano hwedu.
Our sustaining strength.
Simba redu rinotiraramisa, hugaro hwedu, nhoo yedu, nenhoo yedu kumuvengi.
And we just could not fight this.
Hatigoni kukunda hondo dzoupenyu tisina imi.
It would be totally impossible for us to do it. And we have
hatikwanisi kuzviita, tinofanira kuvimba nemi zvakaperera. Nokuti tinoziva kuti tiri kufamba munyika ine rima musinganyatsooneki. Muvengi ari kutirwisa mativi ose achiisa misungo nemiedzo. Nzira dzedu Ishe dzakazara nemisungo yomuvengi kuti atikanganise.
We too know at the end of the road we got that.
Nesuo zvakare tinoziva kuti kumagumo rwendo tinomupata wakareba unonzi rufu wachiafamba mauri.
Oh Lord, who would
oh Ishe ndiana chatibata maoko ipapo.
We want to know you.
Tinoda kukuziva iko zvino Ishe.
We want to know.
Tinoda kuziva kuti makabata maoko edu nesuo takabata ruoko rwenyu.
We can have that anchored assurance.
Kuti tive nekugutsikana kwakakwana kuti patinosvika panguva huru yokupedzisira muupenyu hwedu kuti patinopinda pasuo rinonzi rufu tigoti nomutsvene wakare ndinomuziva musimba rokumuka kwake uye ndinoziva kuti paachadana ndichamuka kubva kuvakafa.
Now, Father God, we would pray.
Zvino Mwari Baba, tinonamata kuti muropafadze zvikumbiro zvedu nokuungana kwedu. Ropafadzai mashoko enyu.
If I should say anything that would be contrary to your word or your will, thou still has a power.
Kana ndikataura chipi zvacho chingapesana neshoko renyu, kana kuda kwenyu, imi muchine simba rokuvhara muromo sezvamakaita mugomba reshumba maiva naDaniel.
And we pray, Lord, that you would open.
Uye tinonamata Ishe kuti muvhure nzeve nomoyo usiku huno kuti uye musike mavari nzara nenyota.
May they be so thirsty that they cannot sleep or rest nowhere.
Ngavave nenyota yokuti vatadze kuvata kana kuzorora kusvikira munyara dzauya.
We believe that.
Tinotenda kuti tiri kurarama mumazuva okupedzisira mumumvuri wokuuya kwake.
That's what these
uye ndizvo zviri kunongedzerwa nemharidzo idzi Ishe kuti vanhu vachenjere vatore yambiro. Uye dai usiku huno tangobvisa makwande iko zvino twatsveta parutivi rwebhenji toti Ishe Mwari ndinogona kukugamuchirai, regai mweya wenyu ufambe mandiri undiumbe sokuda kwenyu. Ndichapira mwoyo wangu, simba rangu nezvose zvangu nokuda kwenyu. Inzwe Ishe, hatisi pano kuti tionekwe usiku huno huri kunaya.
We are not here just for
atizi pano nokuti atina kumwe kokuenda.
We are here for one solemn sacred whole.
Tiri pano nechinangwa chimwe chinokosha chitene mumoyo yedu chokuti tiswedere pedyo nemi.
Knowing that you promised if we
tiziva kuti makavimbisa kuti kana tikaswedera kwamuri imi muchaswedera kwatiri.
That's why
uye ndicho chikonzero tiri pano. Uyo anouya ane nzara haadzokeri nenzara.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness.
Vakakomborerwa vane nzara nenyota yekururama ndizvo zvakataurwa naJesu nokuti vachagudiswa.
And if we ask
kana tikakumbira chingwa hatingagamuchiri dombo. Tinako kuimba ikoko.
And if we ask for fish
uye tikakumbira hove hatigamuchiri nyoka.
But God our Father will feed us with the manna.
Asimari baba vedu vachatipa mana yokudenga. Shoko rao nomweya wavo zvinovapupurira. Pindurai munamato yedu Ishe nezvikumbiro zvedu tishimirira zvakare pamuri muzita raJesu Kristu tanamata. Amen.
Now you that's keeping these scriptures down, if you would turn with me.
Zvino imi muri kunyora magwara aya kana mukavhura neni zvakare kuna Johani tsauko 14.
We want to begin at the 14th chapter of St. John.
Tinoda kutangisa pachitsauko 14 chaJohani.
And let's start about the 14th verse, St. John.
Zvino ngatitange ipandima 14, Johani 14, 14. Tiverenge chikamu chegwaro iri.
Now in this you
know apa muchaona zvizhinji izvo zvandichataura nezvazvo usiku hwanhasi.
Uye
rangarira imi muna mabhaibheri ana mavara matsvuku, izvi zvakanyorwa namavara matsvuku. Ndiwo mashoko akataurwa naJesu pachake. Zvino nokudaro tinozorora tiinako kuvimba kuti zvichaitika sezvaakataura achiti.
Heavens and earth will pass away, but his word shall never fail.
Enga nenyika zvichapfuura asi shoko rake haringatongopfuuri.
Now we shall read from the 14th verse.
Zvino tichaverenga kubva pandima 14 yechitsauko 14.
If ye shall ask anything in my name,
kana muchikumbira chinhu kwandiri muzita rangu ndichachiita.
What a blessed promise.
Ivimbiso yakaropafadzwa zvakadini.
If you love me,
kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu.
And I will pray the Father and he shall give you another comforter.
Neni ndichakumbira baba vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi.
Even the spirit of truth whom the world cannot receive.
Ndiye mweya wazvokwadi nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva. Noimi vangadai vachiverenga mubhaibheri chiGreek munozviona apa kwete kuona kunoreva kunzwisisa. Nokuti nyika haigoni kumunzwisisa. Ichi ichokwadi chaicho. Regai ndiverenge zvakare. Kunyange mweya wechokwadi uyo wechokwadi nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva. Asi imi munomuziva ani munyaradzi nokuti ugere nemi iko zvino. Ugere nemi uye uchava mukati menyu.
What is it, the same comforter?
Chii chocho, munyaradzi mumwe chete.
I will not leave you.
Handikusii muri nherera.
Ah.
Ini.
Anyone knows.
Mose munoziva kuti ini inomirira munhu.
I will come to you.
Ini ndinouya kwamuri.
Yet a little while and the world see.
Kuchine nguva duku nyika haichazondioni asi imi munondiona.
Because I live, ye shall live also.
Nokuti ini ndiri mupenyu nemiwo muchava vapenyu.
At that day you shall know that I am in my Father.
Nezuva iro muchandiziva kuti ndiri muna Baba nemi mandiri neni mamuri. Ndipo pachava nomoyo wepfungwa yangu asi tichaverenga pamberi chishoma.
Regai
ndiverenge izvozvo zvakare. nezuva iro, zuva guru rokutongwa.
That day you shall know that I am in the Father.
Nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna Baba, nemi mandiri, neni mamuri.
He that has my commandments and keepeth them.
Une mirayiro yangu akaichengeta ndiye unondida.
And he that loveth me shall.
Unondida uchadikanwa na Baba wangu.
And I will love him and will manifest myself.
Neni ndichamudawo ndichazviratidza kwaari.
Judas
usadari iye Iscariot akati kwaari.
Lord, how is it that thou will
Ishe ndo kudini ko kuti muchazviratidza kwatiri musingazviratidzi kunyika. Ndiyo cosmos mamirire enyika. Kana uine Bhaibheri rine zvinyorwa kumucheto uchaona mune rangu zviri pana G uye rinoti cosmos kana mamirire enyika. Ndiwo machechi nezvimwe maona.
How is it that you will manifest?
Ndiko kudini ko kuti muchazviratidza kwatiri kwete kwavari.
How can you do it?
Munozviita sei?
Jesus answered and said unto him,
Yesu akapindura akati kwavari, kana munhu achindida achachengeta shoko rangu. Amen.
And my Father will love him, and we will come unto him and make.
Na baba wangu achamuda tichauya kwaari tikaita kugaro hwedu maari.
He that loveth me not keepeth not.
Asingandidi achengeti mashoko angu. Ungangochengeta mashoko echechi asikuchengeta mashoko ake. Maona.
And the words which ye hear is not.
Shoko ramunonzwa harizi rangu asindera baba vakandituma.
These things have I spoken unto you.
Zvinhu izvozvi ndakakuudzai ndichigere nemi.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the
asi munyaradzi anova mweya mutsvene uchatumwa nababa muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose nokukurangaridzai zvinhu izvi zvose. Ndiwo mashoko ake.
To your remembrance, whatsoever I have said unto you.
Kurangaridzai zvose zvandakareva kwamuri.
What purpose did God send?
Zvino chikonzero chei Mwari akatumira mweya mutsvene?
May he add his blessing.
Ayawedzera maropafadzo ake kushoko rake.
Jesus said that at that day you'll know that I am.
Jesu akataura kuti nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna Baba nababa vari mandiri.
And you're
nemi muri ini ndiri mamuri nemi muri mandiri.
Now if we were going to say this.
Zvino kana tiri kuzotaura izvi.
Now remember, this is going to be on.
Zvino rangarirai izvi zvichaiswa patape. Murume weChristian businessman weLouisville akandidaidza nguva shoma ichangopfuura. Akati zvinonzwisa tsitsi Bill kuti mharidzo idzi sewakaparidza usiku hwapfuura haisviki kumakumi mana ezuru panzvimbo yezana namakumi mashanu kana mazana maviri kana mazana matatu avanhu vari patabhenakiro yenyu diki. Ndikati changamire pamwedzi mitanhatu kubva zvino kana Jesu akanonoka pasi pose vachanzwa izvozvi.
Them tapes go all over the world.
Matepe awa achasvika munyika dzose maona pasi pose.
And therefore we are teaching here.
Uye nokudaro tiri kudzidzisa zvatinotenda pano kuti ichokwadi.
And what we have found out that God.
Uye zvatakaona kuti Mwari akasimbisa kwatiri kuti ichokwadi.
The purpose.
Zvino chinangwa chaiva chinangwa chamwari pakutumira mweya mutsvene chii? Zvino ndazvinyora pasi John 14 kutanga pandima 14 uye tichiverenga chitsauko chose kuti tiwane nheyo. Taona apa kuti chinangwa chamwari pakutumira mweya mutsvene chaiva chinangwa chimwe chokuti Mwari pachake agare muchechi yake achienderera mberi kuita nezvaakaronga ari muchechi. Kuti Mwari aiva muna Kristu achienderera mberi nourongwa hwake ari muna Kristu. Kubva muna Kristu akapinda muchechi akaenderera mberi namabasa ake ari muchechi. Zvino tinoziva kuti mweya mutsvene chii? Takaona usiku hwapfuura kuti ndiMwari. Zvino kana tichifunga nezvaMwari Baba sokutaura kwakaitwa naJesu pano, Baba vake, Mwari Mwanakomana saJesu, Mwari mweya mutsvene sokudai dzakwa tinoiita nhasi.
Now that does not mean that there is three individuals.
Zvino izvi hazvirevi kuti kuna vana Mwari vatatu vakasiyana.
It means that there is one God.
Zvinoreva kuti ndiMwari mumwe ari mumashandire matatu.
May we say it like this?
Regai titaure tichidai.
All that God was, he poured into Christ.
Mwari zvaiva akazvidurura muna Kristu, nokuti zvose zvaari akazvidurura muna Kristu.
Christ was the fullness of the Godhead.
Uye Kristu ndiko kwaiva kuzara kwoumwari munyama.
All that Jehovah was,
Jehovha zvose zvaaiva akazvidurura muna Kristu.
And all that Christ was,
uye zvose Kristu zvaaiva akazvidurura muchechi.
Not into one individual, but into the
kwete mumunhu mumwe asi mumutumbi wose.
There where we come together in unity, we have power.
Naizvozvo patinoungana muhumwe tine simba.
All that God was in Christ.
Zvose zvaiva Mwari zvaiva muna Kristu, uye zvose zvaiva muna Kristu zviri mauri. Nokuti Mwari akaitwa nyama akagara nesu. Timotheo yekutanga 3:16 kana muri kunyora.
Without controversy, great is the mystery of God.
Pasina gakava chakawanzika choumwari chikuru kwazvo, chokuti Mwari wakaratidzwa munyama takamubata.
God, Jehovah, made
Mwari, Jehovah, akaitwa nyama akafamba panyika tikamuona nemaziso edu.
You know, in the same chapter of John 14,
munoziva muchitsauko chimwe ichocho chaJohn 14, Firipo akati, Ishe tiratidzei Baba, zvigotiringana.
Jesus said, I've been so long with
Jesus
you.
Jesus akati ndakawanemi nguva yose iyi Firipa, hausati wandiziva here?
When you have seen me,
kana waona ini, waona Baba.
And why sayest thou unto me?
Zvino unoreva sei kwandiri uchiti tiratidzei Baba?
God was
Mwari akaitwa nyama.
Now here it is.
Zvino hezvi.
The Father was God.
Nikuti Baba ndiMwari aiva pamusoro penyu.
We've been since Adam.
Tiripano kubva panguva yaAdam.
God the Father was over
Mwari Baba waitungamirira Moses navana vaIsrael ari mushongwe yomoto.
Then God with us.
Zvino Mwari akazova nesu muna Kristu, akafamba nesu, akataura nesu, akadya nesu nokurara nesu.
God over us. God with us.
Mwari pamusoro pedu. Mwari ainesu. Iko zvino Mwari matiri. Zvose Mwari zvaaiva zvakauya muna Kristu, zvose Kristu zvaaiva zvakauya muchechi. Chii?
ndiMwari
achishanda mauri. Kupi zvako pasi pose kana achida kuti akutume, unenge uripo achishanda mauri kuita kuda kwake kwakanaka. Tinofanira kutenda Mwari zvakadini pamusoro pazvo.
God, the Holy Spirit is sent for the purpose of God.
Mwari mweya mutsvene wakatumirwa chinangwa chokuti Mwari agare muchechi yake achifamba muchizvarwa chimwe nechimwe achiita kuda kwake kutsvene.
When man makes fun of you, they're not making fun of you, they're making fun of him.
Kana munhu achikuseka haasi kuseka iwe, ari kuseka uyo wakakutuma.
So Jesus said, blessed are ye when
nokudaro Jesu akati makaropafadzwa imi kana vanhu vachikupomerai zvakaipa zvose nenhema nokuda kwezita rangu. Makaropafadzwa imi. Uye zvakare vose vanorarama zvakanaka muna Kristu vachatambudzwa. Nokuti Mwari paakazvizivisa pachake muna Kristu vakamuvenga. Vakanyanya kumuvenga ndiani? Yaiva chechi. Chechi ndiyo yakanyanya kumuvenga.
They hated him worse than the
yakamuvenga kudarika zvidhakwa.
They hated him worse.
Yakamuvenga kudarika vamwe vanhu vose.
It was the church.
Chechi ndiyo yakamuvenga. Nokudaro kana muchiona cosmos, mamirire enyika, nyika haina kumuziva, zvinoreva chechi sezvainodaidzwa haina kumuziva.
He came to
his akauya kuno kwake, uye vokwake havana kumugamuchira.
But as many as did receive him, to them gave he the power to
asi vose vakamugamuchira akavapa simba kuti vave vana vaMwari ivavo vanotenda muzita rake.
Oh,
tinofanira kumuda nokumunamata sei.
The purpose of God wanting to become
chinangwa chaMwari chokuda kuyanana.
Like
somfananidzo chatasiya nyayi ngatitore izvi.
In the days of Ruth, in the law of redemption,
mumazuva arute pamurayiro wokudzikinura, Naomi paakanga asiya nyika yake nokuda kwamatambudziko nenguva dzakaoma, akaenda kunyika yaMoabhu yaiva navanhu vapakati napakati, makristu asina kuperera, nokuti vaMoabhu vakaberekwa kubva pamwanasikana waRot.
And they were so-called
uye vaiva vatendi vezita bedzi uye vakasanganiswa. Uye zvino murume wake navanakomana vake vaviri vakafa. Uye munzira yekudzoka kumusha, Naomi Rute naNaomi munzira yekuenda kumusha, mumwe wavaroora vake Oripa akati ava kudzokera kunyika yake kuna vanamwari vake, kuchechi yake nokuvanhu vake. Uye Naomi akaedza kuti Rute adzokerewo, asi akati,
your people are my people, your God is my God.
Vanhu venyu vachava vanhu vangu, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Pamunofira ndipo pachichafirawo, pamunovigwa ndipo panichavigwa, handidzokeri. Ndipo apo munhu paanenge abata chiratidzo. Hazvina mhosva kuti vanhu vake vanoti kudini uri kuenda uko kundova munhu anosorwa kana chimwe chakadaro. Izvi hazvina kukanganisa Rute. Vaiva nechinangwa chaMwari chaida kuzadziswa. Senzara yaunayo manhera ano yomweya mutsvene, chimwe chinhu chiri mauri chiri kukudhonza kuti chinangwa chaMwari muupenyu hwako chizadziswe, sezvo zvakanga zvakaita kuna Rute. Inyaya yakanaka kwazvo, handigoni kuti ndiisiye kwekanguva. Munoziva murayiro wokudzikinura kuti apo Boaz, munoziva rungano rwokukohwa kwakaita Rute mumunda akazofarirwa naBoaz. Asati amuroora aifanira kudzikinura zvose zvakanga zvarasikirwa naNaomi.
And the only one that could redeem Naomi's fallen estate,
munichete aikwanisa kudzikinura Naomi pachinhano chake pamurayiro wokudzikinura, yaiva hama yapedyo,
had to be kinfolks.
Aifanira kunge ari hama asati yadzikinura.
And that was her.
No, uye ndiye aiva hama yake yapedyo.
And he had to make a public ensign outside of the gate.
Zvino aifanira kuita chiratidzo chiri pachena kunze kwesuo, kana kupupura pachena kuti adzikinura zvose zvaiva zvaNaomi.
Zvino
Boaz akazviita nokubvisa shangu dzake pamberi pavakuru, akati kana paino munhu pano ane chinhu chaNaomi, ndachidzikinura zuva ranhasi. Ndizvo zvakaita Mwari akachengeta murayiro wake. Mwari haateveri, haakupi mumwe murayiro wokutevera iye achitevera mumwe. Anochengeta mirayiro yake. Zvino Mwari kuti adzikinure chechi yakarashika, nyika yakarashika, zvisikwa zvakarashika, Mwari uyo asingagumi mumweya kudzikinura vanhu vakarashika, Mwari amene akava hama munhu, mwanakomana waakasika mumimba yaMariya. Zvino akaita chiratidzo kana kuti chapupu kunze kwamasuo eJerusarema. Akasimudzwa pakati pedenga nenyika, akafa akadzikinura zvose.
And in bleeding he sanctified a church that
kudeura ropa akachenesa chechi kuti iye amene agogaramo nokuyanana nokudyidzana nayo.
That lost spot of fellowship,
kuyanana kwakaraswa mubindu reideni uko Mwari aiuya manheru oga oga nguva yokuenda kuchechi. Makamboona here kuti Mwari aiuya mukutonhorera kwezuva, mukuvira kwezuva? Pane chinoitika kana kwotanga kusviba, vanhu vanofunga zvechechi nezvaMwari, maKristu. Uchiona kunyura kwezuva, unorangarira kuti zuva rako riri kudoka. kukutonera kwenku wa tamaneru aiwe ya uyanana nao uya agarashikirwa nokuyanana nokuti chiva china kumutendera kuti adaro.
And then he was made flesh and dwelt among us in order that he could come back again to man.
Amen.
And then
restore man
to restore man
to
restore man to restore man to restore man to restore man to restore man. Jesus akaita ndicho chinangwa chomweya mutsvene ndi baba zvakare.
God the Father dwelling in you.
Mari baba vachigara mauri vachiita basa ravo rokupedza urongwa hwavo hwokudzikinura.
Working through you.
Vachishanda nomauri vachikuita mushandi pamwe navo.
Giving you a place. Giving you a part.
Vachikupa nzvimbo, vachikupa chikamu chehama neatsvanzi vakarashika. Vachikupa mweya wavo nerudo rwavo kuti undotsvaka vakarashika sezvavakaita mubindu reEden.
Adam,
Adam, uripiko? Ndizvo zvinoita mweya mutsvene kumurume kana mukadzi. Kana ukabata pamwoyo yavo ukagaramo, panoita nyota nenzara kutsvaka mweya yakarashika. Yo namo ine misangano ya nasi.
There's not enough spirit touch in it. Go farther.
Aina kukwana kwa mweya mairi kuti vatsvake mweya yavakarashika iri kufa.
It's more to make a name or church.
Nasi vanonyanya kutsvaga mbiri yezita kana yechechi kana yemba kana yedenomination pachinambo cheurongwa wokuponesa mweya yavanhu. Zvinonzwisa tsitsi sei.
We just stay on it much.
Ingaramba tiri panyaya iyi zvakanyanya.
God poured himself into Christ.
Mwari wakazvidurura muna Kristu, hongu. Kristu akazvidurura pachake muchurch. Nokudaro zvinotarirai.
At that day, you will know that I am in the Father, and you are in me.
Nezuva iro, muchaziva kuti ndiri muna Baba, nemi mandiri, neni mamuri. Nezuva iro muchazviziva nokuti izvi zvose izano rimwe chete rokudzikinyura achidzika pasi. Mwari wakadzoka kuzorarama nokugara nesu nokutaura navanhu vake sezvaakaita pakutanga. Zvino kana amisa chechi yake kuti akwanise kutaura nayo, kuzvisa chechi yake pokuti anogona kuzvidurura nomairi norudo nokunyengetedza nokuyanana, ndipo panozouya Eden. Anozotora chechi yake kuenda nayo payakamusiyira kuEden zvakare payakawa. Ika zvino ndipo payakatangira kana kuti payakawa. Ndipo chaipo paichadzorerwa nokukwana kwose kwokudzikinurwa kuvadzorera kunzvimbo iyi zvakare. Chechi yavapo panyika kwenguva yakati rebei, uye chechi zvazviri mushure mokuvandudzwa kwamakore churu namazana mashanu enguva dzerima. Luther ndiye muvandudzi wokutanga kuvapo mumashure mavaapostora. Uye zvino pakauya Luther, Mwari akabvumira chikamu chiduku chomweya akadururira muchechi mukururamiswa. Uyezve mumazuva aWesley akadurura mweya wake amene wakati wandei mukucheneswa. Uye chizvarwa chichikura kuenda kumagumo, Mwari akanga ari kuzadza chechi yake. Ingotarisa kose kose uone kuti ichokwadi here kana kwete. Tarisa chizvarwa chaLuther, imi vanoverenga nhoroondo. Tarisai rumutsiro rwavo nezvavakaita. Onai kuti rumutsiro rwaWesley rwakanga rwakakura zvakadini, vaiva nesimba rakawanda zvakadini, asi vari vashoma havo. Tarisai mazuva ePentecost kuti vaiva norumutsiro rukuru zvakadini, zvakapararira zvakadini.
Our Sunday visitor, the Catholic paper.
Chakare Sunday visitor rinovapepa nau rekatorike rakapupura kuti maPentecost akatendeutsa milioni imwe namazana mashanu ezuru mugore rimwe. Chikakunda machache wose akabata nizwa makatorike vakashanduka vachiti vane miriyoni vakatendeuka.
And their own Sunday visitor, the paper called the Sunday visitor.
Mupepa rawo Sunday visitor, rinonzi Sunday visitor, rakapa statement kuti mapentecost akavakunda.
And remember, Pentecostal conversions is.
Uyerangarirai kutendeuka kwepentecost, kutendeuka kwokuzadzwa nomweya mutsvene. Vakatanga vari vashoma vaimira mumikoto negitare dzaro uye vakadzi havaikwanisi kutenga kana mastokinis vairara kunjanji dzezvitima vachinhonga gorosi nokuri kuya nokugadzirira vana vavo chingwa asi zvakazovei chechi yakasimba kudarika dzose panyika nhasi kwete mumaziso enyika asi mumaziso amwari nokuti anozviratidza nezvaanovaitira.
He's pouring himself into them.
Ari kuzvidurura mavari. Kudurura mavari.
Notice now.
Tarisai zvino chii chakaitika. Mari akazvidurura pachake mavari. Zvino chechi yasvika panzvimbo kubva pana Luther, Wesley, uye rumutiriro ruripo namapentecost. Zvino muchizvarwa chino chatiri kupinda nomweya mutsvene mumwe chete wakangopamidzirwa bedzi.
Now when them Luthers back there got saved,
zvino pakaponeswa vechiLuther vakawana chikamu chomweya mutsvene.
When the Methodists got sanctified, that was a work of the Holy Spirit.
Pakacheneswa maMethodists raiva basa romweya mutsvene.
It was a part of the Holy
Spirit. Maona chaiva chikamu chomweya mutsvene. Ivo pasina isu havangakwaniswi ndizvo zvinotaura Gwaro. Maona.
Now God as a light.
Zvino Mwari secheedza akatanga kupenya mumazuva okupedzisira ari kutitarisira kuti tiite chinhu chikuru nokuti avo vakapiwa zvakawanda vanotarisirwa kupa zvakawanda. Naizvozvo anotitarisira kuita zvakawanda kudarika zvakatarisira maLutheran kana maMethodist.
Because we walk in a greater light.
Nokuti tiri kufamba muchiedza chikuru chine simba rakanyanya chine chapupu chikuru kudarika chavaiva nacho. Naizvozvo tine chapupu chikuru chokumuka kwakafa. Tine zvinhu zvakasimba zvechokwadi kudarika zvavo. Zvakafanana nokutaura kwandakaita kuLutheran College nguva pfupi yapfuura. Vakati ko isu tinei? Ndikati mumwe murume wakarima munda wegorosi, chipande chokutanga chakabuda, akati ndinotenda Ishe nokuda kwembeu yegorosi. Akanga achazova nayo, asi akanga ainayo mukutanga kwayo ichangomera. Nokufamba kwenguva yakazova dzinde, muchekechera ukabuda pairi yaiva Methodist. Kana ukacherechedza zvisikwa unoona Mwari achishanda. Pane chakawanzika chiripo chinotsigirana neshumiro yangu. Maona izvi kucherechedza zvisikwa kuti zvinofamba sei, chizvarwa chipi uye inguva ipi unogona kuona nguva yauri kurarama. Cherechedza chizvarwa. Zvino ivo maMethodist vaiva muchekechera. Vakatarira shure kumaLutheran vakati, tine kucheneswa asi imi hamuna chamunacho mazviri. Nokufamba kwenguva kubva pamuchekechera uya kubva paMethodist pakazobuda mbeu yehura yegorosi. Yakanga iri Pentecost. Mazoona kururamiswa nderimwe danho racho. Kucheneswa nderimwewo danho racho. Mweya mutsvene rimwezve danho racho. Pentecost, Luther, Wesley, Pentecost. Zvino kupentecost zvinoifananidzira nokuti mupentecost makabuda kwete shizha dema kwete muchekechera asi hura haingati kumuchekechera handina basa newe kana womuchekechera haungati kushizha handina basa newe nokuti upenyu hwaiva mushizha ndihwo hwakaumba muchekechera upenyu hwaiva mumuchekechera ndihwo hwakabudisa hura. Chechi yamaLuther ndiyo yakabudisa chechi yaWesley. YaWesley ndiyo yakabudisa Pentecost. Zvino Pentecost chii?
It's a restoration of the same kind of a grain.
Kudzorerwa kwembeu imwe chete yakasimwa pakutanga.
Bringing back all the fullness of the power.
Ichidzosa kuzara kwose kwesimba rePentecost. Norubhabhatidzo rwomweya mutsvene maona pamazuva okupedzisira. Oh, chinhu chikuru kutarisa kutenda nokuzvitarisa. Zvino muchizvarwa chatiri kurarama chino chinopfuura Pentecost. Pentecost yakazviitira sangano ikatanga kuzvirumbidza nezvokunyepera zvavasiri pamusoro pamasangano tiri izvi uye tiri izvo. Ndiwo unu wacho hapana zwaungaita unu wavo vanodaro urongwa hwavo kuti vadaro asi chechi yakaramba ichifamba yakapinda muzvinhu zvikuru zvine simba kudzoreredzwa kwezvipo vanhu vazhinji vependekosi havatendi mukunamatira vanorwara kushanyirwa nengirozi namasimba amwari mapendekosi mazhinji vanoti zviratidzo izvi zvandinoona madhimoni masangano mazhinji ependekosi havadi kuva nechokuita nazvo maona tapfuura ipapo samamethodhisi akati mapendekosi mupengo pakutaura nendimi chozvakaita malutheran akati mamethodhisi mupengo pakudaidzira nomufaro maona asi zvose kwaiva kuuya kwomweya mutsvene kusvikira chechi huru yazadzwa zvakanyanya haleluya namasimba makuru amwari dzamara zvasvika pakuita mabasa chaiwo akaitwa najesu achionekwa muchechi tava padyo shamwari regai ndimire pano zvishoma tione kuti mwari chaakaisira mweya mutsvene muchechi chii ndikupei mumwe mufananidzo kuti muzive kare mutestamende yakare kana mwana munhu aizvivakira musha otora mwenga wake ndicho chinhu chokutanga ova nomukurumbira sesangano zvakanga zvakanaka tevera kwaiva kuzvarwa kwomwana mumba umu ipapo mweya mutsvene maona humwe upenyu hwaiuya aiva mwanakomana mwanakomana uyu akanga asati ava nesimba rose kana kuva mugari wenhaka dzamara asvika rimwe zero uye aifanira kutanga aedzwa mongu no aiva nomurayiro wokugadzwa kunemi vaparidzi kugadzwa kwomwanakomana ndiko kwandiri kutaura maona zvino kana asvika panguva yokugadzwa jesu akapa mufananidzo wacho wakanaka pagomo rokubwinya chozvandati mwari haambodariki mirayiro yake kuti aite chimwe chinhu kana une tsime pagomo iri richipfachura mvura mudenga uye pane rimwe gomo iri apa une mbeu dziri kutsva unogona kumira pagomo iri uchidaidzira kuti mvura uya kuno udiridze mbeu dzangu mvura svika pambeu yangu hazviitike asi ukatevedzera murawo wokuerera kwemvura unogona kudiridza mbeu idzi kana une munhu anorwara pano kana mutadzi akagara pano kana munhu anoda kuita zvakanaka anotadza kuregedza wawano konewa kurega fodya akuonewa kurega ruchiva nezvimwewo kana ukaita sokurayira kwamwari worega mweya mutsvene uchipindamo zvina hachisiri wake uye acharega chinhu ichi nokuti mweya mutsvene uchatora upenyu hwake asi unofanira kushanda sokurayira kwamwari kutevedza mirayiro yamwari zvino mutestamende yakare mwana uyu paaizvarwa vaimira kuti vaone kuita kwake tsika dzake zvino baba vacho vaine mbiri yamabhizimisi panguva iyi dzimwe nguva vava namakore ari kumakumi mana kana makumi mashanu akanga asina nguva iye yokudzidzisa mwana uyu pachake nokudaro aitsvaka mazuva iwavo vakanga vasina zvikoro zvoruzhinji sezviripo nhasi zvino vaitsvaka vavanoti murayiridzi kana kuti muchengeti ticha wechikoro mudzidzisi uyu ndiye nyanzvi aikwanisa kuwana akatendeka aiudza baba vacho chokwadi pamusoro pomwana uye zvino mukomana uyu paaisvika rimwe zero ngatiti akura kana mukomana uyu aiva mupanduki asina kunaka asina hanya nebasa rababa vake zvaaingofunga kupaparika nokufamba-famba namadzimai kana kumwa kana kutamba njuga kana kutamba mabhiza mwanakomana uyu kunyange zvake aiva mwana asi havaimugadza nhaka pazvinhu zvose zvababa vake asi kana kanga ari mukomana wakanaka achiita basa rababa vake akaratidza kuti mwana kwaye vaizoita mutambo vaizouya nomukomana uyu mumugwagwa vomupfekedza nguo chena vomugadza pakakwirira kuti guta rose rione vaizoita mabiko nemhemberero zvino baba vaizoita mutambo wokugadzwa vogadza mwanakomana wavo pabasa ravo zvino mwanakomana wofanana nababa neimwe nzira dai ari nhasi zita romwana pacheki raingofanana nerababa zvinoonai zvakaita mwari
akaberekwa mwana komana wake akamurega achikura kusvika makore makumi matatu achimuongorora kumuedza. Zvino akazomupa makore matatu emiedzo yakaoma. Mushure memiedzo iyi akaona kuti mwana komana aiita basa rababa.
Mount Transfiguration, Book of Luke.
Pagomo rokubwinyiswa mubhuku raRuka akatora Petro, Jakobo naJohani zvapupu zvitatu ndokukwira pamusoro pegomo. Ipapo Mwari ndokuita murawo wokugadzwa. Iye vakatarisa kudenga vakaona Jesu, hanzu dzake dzikabwinya semheni. Negore richimubudira inzwi rikabuda mugore richiti, uyu ndiye mwanakomana wangu anodikanwa, munzwei. Tochigara pasi zvino handisisina chokutaura. Zvaari kutaura mutemo nezvokwadi. Zvino chechi yakapinda nomukudzidziswa uku. Vakazvibatanidza shure uko kare kare ikava denomination, sangano. Asi cherechedzai, pane chakabuda pakubereka uku. Zvino zvasvika pokuti chechi yePentecost ine kuberekwa patsva yakaongororwa nokuedzwa. Zvino zvava kusvika pokuti Mwari haashandi nechechi sesangano, haashandi nechechi seboka ravanhu. Anoshanda nechechi nomunhu mumwe nomumwe ari muchechi. Zvino yava nguva uye hazvina kuvanzwa, tose tinozviona. Kana munhu akaratidza uye Mwari akamuda, anomutora kuenda naye kunze. Ipapo pamberi pavatumwa anomuitira chimwe chinhu. Anomusimudza kumusoro muupo hwaMwari, omupa zvipo, muzadza, omutsaura. Ndicho chizvarwa chatiri kurarama. Mweya mutsvene mumwe chete wakaponesa maLutheran, wakachenesa maMethodist, wakabhabhatidza maPentecost, uri kuisa urongwa hwokuuya kwaShe Jesu. Zvichava nesimba rakanyanya mutumbi uyu uchauya muboka iri rechechi, zvodhonza vose kubva mumakuva. Kuchava nokumuka kwavakafa. Ndizvo zvakapuwirwa Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene chii? Pasina isu havagoni kukwaniswa. Vakararama rimwe zuva pasi peizvo, isu tiri mune rimwe zuva. Kana muvengi wouya sedutu, ndicha Mweya waMwari unosumudza chiyero kumurwisa. Tava mune rimwe zuva rino. Kare vakanga vasina kuchenjera sanhasi, havaigona kugadzira bhambu reatomic kana motokari. Vakanga vasina zvesainzi nezvinhu zvatinazvo nhasi. Asi uye zvinhu zvisinganzwisisiki kuedza kutaura kuti munhu akabva muhuruva nezvimwewo, uye woedza kuzvitsigira kuedza kuratidza kuti vanhu vasatenda. Asi zvino kana tichiuda, Mweya waMwari unosimudza chiyero. Chee, ari kudurura mweya wake. Zvino vakazorora makuva kana pasi pearitari yaMwari sezvinonzi negwaro, vari kuchema vachiti, kusvikira riini ishe? Kusvikira riini? Kusvikira riiniko? Mwari yakamirira ini newe. Chechi yakamirira ini newe. Nguva yokugadzwa panodurura Mwari matiri uzaro hwake, simba rake, kumuka kwake. Kuti kana chechi naKristu zvanyatsobatana zvokuti Kristu anoonekwa pakati pedu achimutsa vakafa, tichapinda mukubvutwa. Zvino tichataura kuti chakuratidzai shure kwekanguva kuti avo vakazadzwa noMweya Mutsvene ndivo vanopinda mukubvutwa. Nokuti vakafa vose havararami kwechuru chamakore. Izvozvo avo vakazadzwa noMweya Mutsvene ndivo chete vanopinda mukubvutwa. Zvino Mwari akapa Mweya Mutsvene rine rimwe gwaro pano kuna John 14:12. Igwaro rinozivikanwa kwazvo patabhenakore pano. Zvirokwazvo, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, anotenda kwandiri. Zvinosarega inzwi rokuti kutenda richikukanganisa. Muchechi zvayo ungati, hongu ndinotenda. Chokwadi ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Dhiabhorosi anotendavo.
Nizo chaizo, Bible rinoti anotenda.
But the scripture says in John,
asi kwaro rinotaura kuna Johani kuti hakuna munhu ungati Jesu ndi Kristo kusara nomweya mutsvene chete. Unawo zviro kwazo namagwaro. Regai ndimire pano kwekanguva ndisati ndapedza kuverenga.
You are not converted.
Hausati watendeuka kusvikira wagamuchira mweya mutsvene. Ndizvozvo.
You are believing unto.
Uri kutenda kudzamara.
Mweya mutsvene
wataura newe iwe wopupura pachena. Diabolosi anodarowo. Ndinomutenda kuti mwanakomana wamwari kana wakaipa anodarowo. Asi uri kufamba uchienda kwaari.
When Peter had been called and justified,
Petro bakadanwa akaruramiswa nokutenda muna Ishe Jesu Kristu.
And in John 17:17, Jesus pana John 17:17,
Jesu akavachenesa neshoko nokuti shoko ndiro chokwadi uye ndiye akanga ari shoko. Johani yokutanga inoti pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, shoko rikaitwa nyama rikagara pakati pedu. Akanga ari shoko. Nokudaro akavachenesa. Akati baba achitaura kumweya waiva maari. Ndinovachenesa neshoko. Iye pachake achiisa maoko ake pavari. Shoko renyu ndere chokwadi. Akangotaura akavapo mumimba yomudzimai. Haakwanisi kuti ave chimwe chinhu kunze kweshoko iri ramwari kuti amuratidze. Dino vachenesa. Akavapa simba pamweya yakaipa ikabva. Akanyora mazita avo mubhuku roupenyu reGwayana. Matiyo 10 ndokuvapa simba pamweya yakaipa. Vakadzinga mweya yakaipa vakaita namamwewo mabasa nezvakadaro. Vakadzoka vachifara vachitikana madhimoni ari pasi pesimba redu. Iye akati musafara nokuti madhimoni ari pasi pesimba renyu. Asi farai nokuti mazita enyu ari mubhuku. Asiwo Judas aiva navo. Onai kuti anogona kusvika pedyo zvakadini, pedyo chaipo kupinda nomukururamiswa kuenda mukucheneswa. Asi akaratidza unhu hwake papi, akaratidza zvaaiva papi. Pendekosti isati yasvika, akaratidza zvaaiva. Tarisai mweya wacho unonyatsoratidza utsvene nokucheneswa sokukwanisa kwawo kusvikira wava kusvika pamweya mutsvene ndipo paunogumira. Ndiwo mweya wacho haumuoni here achiuya andi Kristu. Jesu akati zvichange zvakafanana mumazuva okupedzisira zvichanyengedza vasanangurwa chaivo dai zvichibvira. Asi rangarirai kuti vasanangurwa chete ndivo vachazviona. Mwari anodana nokusanangura. Iwe haufari here kuti uri mumwe wavo? Hamufari here imi vanhu vari pano usiku huno muchinzwa kuti pane chimwe chinhu chiri kudhonza pamwoyo yenyu chichiti ndinoda mweya mutsvene uyu, ndinokudai Ishe mumwoyo mangu? Chikonzero ndechekuti Mwari akanyora zita rako mubhuku reGwayana nyika isati yavapo. Akataura kudaro. Hakuna munhu anouya kwandiri akadaro Jesu kusiya kunge baba vangu vamudana. Navose vanouya kwandiri ndichavapa upenyu husingaperi. Upenyu husingaperi chii? Mweya mutsvene. Upenyu husingaperi, tarisa shoko iri muchigiriki rinoti zoe. Zoe, mweya mutsvene. Avo vose vandakapiwa nababa vachauya kwandiri. Navose vanouya kwandiri ndichavapa mweya mutsvene uye ndichavamutsa pazuva rokupedzisira. Ndichazviita, akadaro. Kwete zvokuti pamwe uye pazviri ndicha. Vose vanouya ndichapa upenyu husingaperi. Uchamuka nokuti une upenyu husingaperi. Anototi auye. Haangafi sezvo Mwari asingafi. Shamwari dzangu dzinodikanwa munyika ino nomukagutakano. Aenda ikwanisa nenzwi rangu kuisa mumwoyo yenyu kukosha kwokugamuchira rubhabhatidzo rwomweya mutsvene, chingava chizaruro chinoshamisa zvikuru chawati wambova nacho muupenyu hwako, kuona kuti munofanira kuzviita. Regai ndijekese zvandati unenge usina kutendeuka. Petro akanga akaponeswa achitenda muna Ishe akamutevera. Jesu akamuudza kuti aiva ani akamuita kuti amutevere.
He gave him power against the
akamupa simba pamweya yakaipa akamuchenesa.
But after all of that and
because shure kwazvose izvi uye akava mutauri mukuru weboka ravo.
As the Catholics would want to call it the bishop or the church or the pope.
Says nuns na makatorike bishop we church kana papa kana zimwe wo mkuru we church.
Yet Jesus said the night of his betrayal.
Asi Jesu akati manheru okupandukirwa kwake unondida here Petro akati ishe munoziva kuti ndinokudai. Akachengeta makwai angu. Akadaro katatu. Petro akati munoziva kuti ndinokudai ndicharamba ndinemi kusvika kumagumo uye ndichava nemi kusvika parufu nezvimwewo. Akati jongwe risati rarira katatu ucha, jongwe risati rarira unenge wandiramba katatu. Akati asi Petro ndakunamatira, tererai hazvisizvo zvoga.
I have prayed for you, and after you are converted.
Amen.
Akuna matira. Asikana watendeuka.
Strengthen your brethren.
Simbisa hama zako.
After you are converted.
Kana watendeuka. Akanga adaidzira. Zvichida akanga adhanza ari mumweya. Uye akanga aita zvinhu zvakawanda asakanga asati agamuchira mweya mutsvene.
After you are converted.
Kana watendeuka, simbisa hama dzako.
That's true.
Icho kwadi kuita uronga hwake.
Now, let me finish.
Zvino regai ndipedze kuverenga John 14:12. Zvino muchitsauko 14:12 Jesu akati zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri anotenda iwo usingakwanisi kutenda anotenda mandiri unogona kutenda kwaari. Vangano vanonzwisisa muti amen. Munorangarira kuti muna mabasa 19. Handifariri kumirira pano, asi ndichangozvitaura sokuuya kwazvinoita kwandiri.
In Acts the 19th chapter, when this Baptist preacher,
muna mabasa 19 apo muparidzi we Baptist aiva gweta atendeuka, aiparidza vanhu vachiponeswa, vaine mufaro mukuru vachifarira nokudanidzira pamusangano. Mabasa 18 akwira na Priscilla takazvitaura manheru apfuura. Vakaenda kundomuona vaiziva kuti munhu ane mbiri mudzidzi. Airatidza nebhaibheri kuti Jesu aiva mwanakomana waMwari, aingoziva rubhabhatidzo rwaJohani chete. Akanga asati aziva rubhabhatidzo rwomweya mutsvene. Nokudaro akati akwira na Priscilla murume nomudzimai vagadziri vamatende raiva basa raPaurovo zvakare. Vakanga vagamuchira mweya mutsvene pasi pedzidziso yaPauro. Vakati tine hama iri kuuya kuno ngataure nesu zvishoma panyaya iyi. Pauro auya akamunzwa achiparidza akaziva kuti aiva mhare akati makagamuchira mweya mutsvene here kubva zvamakatenda. Vakati hatizivi kuti kwaizouya mweya mutsvene. Akati ko zvino muchigiriki izwi racho apa rinoti makabhabhatidzwa sei.
They said we have been baptized.
Vakataka bhabhatidzwa kare na Johani mubhabhatidzi. Zvinoinzwai zvakataura Pauro.
Paul said that John verily baptized.
Pauro akataura kuti zvirokwazvo Johani aibhabhatidza kuti vanhu vatendeuke. Kwete kuti varegererwe zvivi asi kuti vatendeuke uchipupura kuti ndizvo zvaunotenda. Kana wagamuchira Kristu somuponesi wako uri kutenda mukuzobhabhatidzwa nomweya mutsvene. Hakuzi kubhabhatidzwa nomweya mutsvene hama yangu inodiwa yechibhaptisi, handizvo. Imwe hama yakataura neni mumwe musi akati hama Branham, kana kuti dzimwe nguva dzakapfuura mwedzi yakapera, akati hama Branham, Abrahama akatenda Mwari kukanzi kwaari ndiko kururama. Ndikati chokwadi. Akati munhu angaiteizve chimwe kunze kwokutenda. Ndikati ndizvo chete zvingaitwa nomunhu. Zvose zvaangaita nhasi kutenda Mwari.
God gave him a seal of certainty.
Asi Mwari akamupa chisimbiso chokudzingiswa takazoona manhera apera sechiratidzo chokuti agamuchira kutenda kwake Mwari. Zvino nhasi kunze kwokunge Mwari unotenda Mwari kana wamugamuchira somuponesi wako. Asi kana Mwari akupa chisimbiso chomweya mutsvene akusimbisa nokusingaperi. Zvino imi mabhaptisi torai izvi. Zvino ndinozobvumirana nemi nezvechengetedzo isingaperi. Hongu changamire nokuti regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari wamakaisirwa chisimbiso maari kusvikira pazuva rokudzikinurwa. Hamuna kusimbiswa nokutenda asi makasimbiswa nomweya mutsvene. VaEfeso 4:30 regai kuchemedza mweya mutsvene waMwari wamakasimbiswa nawo kusvikira pazuva rokudzikinurwa. zvino kusimbisa kana wanzwirwa nyasha namwari uye anokusimbisa nomweya mutsvene. Ndizvo zvinoona kuti Bhaibheri rakati hakuno munhu anoti Jesu ndiKristu kunze kwokunge aino mweya mutsvene. Ungati ndinozvitenda nokuti zvakataurwa nomufudzi. Ndizvozvo asi hazvikubatsiri. Ndinozvitenda nokuti shoko rinodaro. Ndizvozvo asi hazvisiri zvako, haunei nazvo. Nzira chete yaungati Jesu ndiKristu kunge mweya mutsvene wauya mauri wopupura nokuzvipupurira kuti ndiye mwanakomana waMwari. Ndiyo nzira chete yokuti uzive kumuka kwakafa kunge mweya mutsvene wauya uchipupura. Kana iye mweya mutsvene wauya uchandipupura uchikuratidzai zvichauya, uchidzora kundangariro dzenyu zvandakataura. Hauzviwani muchikoro aona. Achakurangaridzai zvinhu izvi. Zvino tinoda kuti verengei mberi zvishoma pagwaro iri. John 14:12. Zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, unotenda kwandiri mabasa andinoita iye uchaitawo, uye maguru mazhinji ndiyodi zviro chaiya apa kana muchida kutarisa.
Greater works than these shall he do, because
uchaita makuru kuna awa nokuti ndinoenda kuna Baba.
If he went to the
kana aenda kuna Baba, mweya mutsvene waizouya.
Is that right? Another scripture said,
rimwe gwaro rinoti kana ndikasaenda munyaradzi haangauyi.
But if I go away, I'll
asi kana ndikaenda ndichadzoka kuzova nemi kunyange mamuri. Maona, ndiMwari aneimi pamusoro penyu kutanga, aneimi muna Kristu, ari mamuri mumweya mutsvene. Mwari mamuri. Zvino mabasa andinoita muchaitawo, kwete rimwe basa. Asi Mwari anoda kuunza mweya mutsvene mauri kuti uenderere mberi nebasa rimwe chete raakaita muna Kristu. Basa racho rakanga risina kuwanda munguva yaLuther. Rakanga iri chechi yaMwari. Rakanga rava kuenda richiwanda mumazuva aWesley. Nokuti nyika Bhaibheri rakati ichashayiwa simba asi ichichenjera ichiramba ichiipa nguva yose. Tiri nyika iri kuramba ichipa, tinozviziva. Zvino vanhu vanoita zvinhu nhasi zvokuti makore zana apfuura wakanga usingafungi kuti munhu angaita utsinye hwakadaro. Vachinyanya kuipa nguva yose, navakaipa vachiramba vachiipa nguva dzose. Ndizvo zvinotaura gwaro, kuipa nokuipa. Nokudaro mweya mutsvene wanga uchifamba kufamba kwawo kuduku nguva yaLuther, ndokuti wedzerei kufamba kwawo munguva yaWesley. Ukazonyanya kufamba kwawo muPentecost, zvino upenyu nomweya zvava chinhu chimwe. Zviri kubatana pamwe chete zvichiunza kufamba kwomweya mutsvene sezvawakaita kare. Ukuratidza mabasa mamwe chete waakaita kare ari kuratidzwa nhasi uno mabasa mamwe chete. Inzwai zvakataurwa naJesu, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mwanakomana hapana chaanoita kusiya kwokunge aona Baba vachizviita kutanga. Zvinoitwa naBaba vanoratidza mwanakomana. Baba vanogara mandiri ndivo vanoita mabasa. Maona, zvino cherechedzai hezvino zvimwe zvandinoda kutaura pano. Sokutumwa, Jesu akati, sokutumwa kwandakaitwa naBaba. Sokutumwa, zvinoonai, sokutumwa kwandakaitwa naBaba, ndinokutumaiwo saBaba. Baba vakamutuma sei? Baba vakamutuma vakadzika kubva kudenga vakagara maari. Akaenda akati, ndinoita zvinofadza Baba vangu nguva yose. Maona, akaita zvunhu zvaaiudzwa naBaba kuti aite. Hapana chandinoita kunze kwokunge Baba vangu vandiratidza. Baba vakamutuma vakanga vari maari. SaBaba vakandituma nenzira imwe chete yandakatumwa naBaba, neniwo ndinokutumai. Chii Mwari mauri achiita mabasa mamwe chete, kuitei mabasa mamwe mamwe. Jesu akati, uyo anotenda, uyo aneni mukati make mweya mutsvene, anotenda akatoona kumuka kwangu kwakafa, akaziva kuti ndiri maari.
Uyo ari mandiri kana achigara mandiri mashoko angu achigara mamuri. Ndinongati ndiri muna Jesu asi chokwadi handitendi kupodzwa nesimba ramwari. Ndinoratidza kuti haamo. Ndinotenda muna Jesu asi handitendi mumweya mutsvene munguva ino kwete sezvavaiva nawo kare. Ndinoratidza kuti haamo. Mweya mutsvene unopupura shoko rose rawakataura. Haasi munyepi. Haatyi munhu kana sangano. Hapana waanorerutira. Anotaura womira ipapo. Kana pamusoro vakasvibiswa vakadzidza kana sezvatinovadaidza urudza kana vasingadi kugamuchira mari anokwanisa pamugaya kumutsa vana kuna Abrahamu. Achatora matsotsi nezvidhakwa navose ovamutsa. Mwari anogona kuzviita uye ari kuzviita. Mwari anokwanisa pamabwe aya kumutsa vana kuna Abrahamu. Pano mumwe achazviita nokuti ndimwari. Kana mukagara mandiri namashoko angu mamuri, kumbirai chose chamunoda. Nokuti muri kukumbira shoko rake uye shoko rake upenyu. Ritaurei. Kana Mwari akazvitaura iwe une chokwadi kuti akataura, mweya mutsvene unopupura kuti shoko iri ichokwadi. Ndinowazviona kahama, ritaure ndizvo zvazviri. Iti kugomo iri famba, usapokana mumwoyo mako, asi tenda kuti zvawataura zvichaitika. Hausiwe unotaura, asi Baba vanogara mauri ndivo vanotaura.
It's not you talking to that mountain.
Hausiwe unotaura kugomo, ndi Baba vari mauri vanotaura kugomo. Rinototi ribve. Denga nenyika zvichapfuura akati asi mweya wangu haunga kana shoko rangu hari kundiki. Izvozvo haringapfuuri. Baba, zvino mabasa andinoita. Mwari ari muchechi yake kuenderera mberi namabasa ake. Ndicho chikonzero akatuma mweya mutsvene. Nokudaro aizviziva. Iye aiziva kuti hazvaizoitwa saizvozvo kana nechimwe chakadaro. Nokudaro aitoti autume. Baba vakatuma mwanakomana vakaisa zvose zviri mumwanakomana mauri. Mabasa akaita, mabasa chaiwo akaitwa naJesu uchaitawo chechi. Haungadere kuita mabasa amwari? Jesu akati kana muchida kuita mabasa amwari, tendai mandiri. Unotenda sei mari? Haungazvigoni usina mweya mutsvene? Nokuti hakuna munhu anogona kuti ndiye mwanakomana wamwari uri kutaura zvakataurwa nomumwewo. Bhaibheri rakati ndiye mwanakomana wamwari, ndinotenda Bhaibheri. Zvakanaka. Bhaibheri rinoti ndiye mwanakomana wamwari, ndinotenda Bhaibheri. Mufudzi anoti ndiye mwanakomana wamwari, ndinotenda mufudzi. Mai vanoti ndiye mwanakomana wamwari, ndinotenda mai. Shamwari yangu inoti ndiye mwanakomana wamwari, ndinotenda shamwari yangu.
But the only way that I can say is the Son of God.
Asinzi achende yandingati ndiye mwanakomana waMwari. Kungo mweya mutsvene wauya mandiri wozvipupurira ndozoziva kuti ndiye mwanakomana waMwari.
No man can call Jesus.
Hakuna munhu angati Jesu ndiKristo kunze kwokunge aine mweya mutsvene.
No man speaking
by. Hakuna munhu anotaura nomweya waMwari angati Jesu akatukwa. Kana kuti aiva kare zvaasiriko zvino. Zvinomuita kuva asina simba anozunguzika. Mwete changamire, haashanduki zuro na nasi nokusingaperi. Mweya wose wechokwadi unopupura saizvozvi. Zvakanaka. Zvino akati mabasa aya ndinoita muchaitawo John 14:12. Zvino mabasa mamwe chete. Oh, vanoti chechi inoita mabasa makuru nhasi. Nenzira ipi? Akati mabasa ndinoita. Ivo vanoti zvakanaka asi tine mamishinari munyika dzose, ndiwo mabasa makuru. Asi akati mabasa andinoita. Zvino chaitai, tangai maaita mozotaura nezvamamishinari. Nhasi ndichitaura pano nguva dzapfuura pamusoro pomurume womu Muhammad. Akati Muhammad akafa, onga ari muguva asi achamuka rimwe zuva. Kana amuka kubva muguva nyika yose ichazviziva maawa 24. Akati imi munoti Jesu akamuka zvinhu zviviri zvamakore apfuura asi hapana kana chidimu chimwe muzvitatu chavanhu chinozviziva. Nodaro nokuti unotaura uchishandisa pfungwa. Unotaura namaonero emuchikoro kana dzidzo. Ino chechi huri yaMwari yose iyi kusanganisa makatorike, mapendekosti pamwe chete vagamuchira mweya mutsvene pasi pose pangadai pakasimba muchikristu. Pangadai pasina communism. Pangadai pasina chinonzi gakava kana ruvengo kana kunyima kana kuvengana. Jesu angadai akagara pachigaro chake, tingadai tichifamba muparadhiso raMwari tine upenyu husingaperi tichirarama nokusingaperi. Takamutswa kare mumutumbi mutsva tichifamba-famba kwose tisingachemberi kana kuita imvi kana kurwara kana kuita nzara. Asi kufamba mumufaro washe tichitaura nemhuka. Izuva rakadini?
asitakaita zvose kunze kwezva akatendai munyika yose muparidze ivhangeri. Ivhangeri rinoparidzwa sei? Kwete shoko chete, asi musimba rokuratidza Mweya Mutsvene, kuti shoko raMwari rionekwe, ndiyo ivhangeri. Haukwanisi kuzviita. Jesu aiziva kuti aifanira kugara muchechi yake, nokudaro akaziva kuti tichazova nezvikoro zvedzidzo. Uye haumbowani izvi muchikoro chedzidzo, chapikisana nazvo, nokuti zvavanongoziva chete idzidziso yomunhu, chitendwa kana denomination ravanoda kurarama naro. Nokudaro vanokupinzamo vokuita nhengo yeboka iroro. Uye hama vokutsvagira zvinobva muchitendwa zvichiita sezvakanaka. Chechi tsvene huru mai vadzo yakakunda kutambudzwa, yakakunda kurobwa, ndizvo zvakaitawo Diabolos. Akadzingwa kwose kwose asi achiri kuenderera mberi zvakadaro. Homuchangamire. Vanoedza kutaura izvi. Zvino Jesu aiziva kuti kuchava nezvedzidzo zvakawanda sezvo zvaiva munguva yake. Vachegeza poto nendiro nokupfeka hembe, makora akapindurudzwa nokuita zvimwe zvose sezvavakaita, zvinhu zvose zvaizoita. Aiziva kuti vachazozviita, nokudaro akati, nomirai zvishoma. Handikusiyei muri nherera, ndiri kudzoka zvakare kuzova nemi. Nokudaro akati, mabasa andinoita muchaaitawo. Chikonzero chokutuma Mweya Mutsvene chaiva chokuti Mwari aenderere mberi achishanda neboka ravanhu achiramba achiratidza Mwari kunyika. Ndizvo chaizvo. Kwete nechitendwa, kwete nedenomination, asi nesimba rokumuka kwake. Nokuita kuti shoko rake rive penyu nokutora vimbiso yake uye kumira navashoma uchitenda Mwari. Chitarisa uone makore rima achibva uye simba raMwari richipinda nokutonga.
Amen.
Ndizvo zvaanoda. Ndizvo zvakatumirwa Mweya Mutsvene. Ndizvo zvaakautumira. Zvino tava kuziva zvauri uye akautumirei. Nokudaro hakuna rimwe ropa richageza vanhu. Handingakuchenesei, haungandichenesi, nokuti tose takaberekwa nokusangana kwomurume nomukadzi. Asi Jesu akaberekwa pasina kusangana kwomurume nomukadzi. Ndizvo. Nokudaro ropa rake rinochenesa. Mwari akadzika akasika mutumbi ndokugaramo ndokudeura ropa kuti atichenese, rikabvisa zvachose mhosva yechivi nenyadzi. Zvino nokutenda, kutenda izvozvo, Mwari anopinda mumutumbi womunhu nokuchenesa kwairo ropa, zvinomuita mbeu yaAbrahamu nokutenda. Kutenda kuti ropa raizouya, ropa iro dzvene raizouya chishamiso seropa rake, akamirapo shure kwokunge akwegura zvikuru. Akatenda Mwari kwamakore makumi maviri namashanu, iye ava namakore makumi manomwe namashanu akatenda kusvika ava nezana ramakore. Sara ava namakore makumi matanhatu namashanu akatenda kusvika ava namakore makumi mapfumbamwe. Akanga akwegura zvikuru. Zvino Mwari akati kuti vanhu varege kuzvipotsa munze pano pagomo umuite chibayiro. Akati kuvaranda vake, imimirai pano nembongoro. Ini nomukomana tichaenda kundonamata uye mwanakomana neni tichadzoka. Uchazviita sei? Abraham akati, ndakamupiwa sowakabva kuvakafa. Uye ndinoziva kuti uyo akandipa sowakabva kuvakafa anokwanisa kumumutsa kuvakafa kana ndikachengeta shoko rake. Kuchengeta, ndikachengeta shoko rake anogona kumumutsa kuvakafa. Zvinyatsotaura Kristu ndiye uyo. Uye nokuda kweropa iroro kwakauya Mweya Mutsvene wakanga wakazviputira mumutumbi unonzi Jesu. Ropa rakachenesa nzira nokutenda kudana vakadzikinurwa kana vakasanangurwa vaMwari. Uye kana wagamuchira izvozvo, Mweya Mutsvene unobvisa kunyima kwose mauri, unopinda mukati chaimo Mwari pachake kushanda chido chake. Mukati umu mukuru webasa akaipa nouyu nhinga ari pano anoita zvakati nomukuru uyu aitaura pamusoro pazvo achizvipikisa. Munhu akazara noMweya Mutsvene anomira akatarisana nazvo. Amen. Vakacherechedza. Vakanga vasingazivi uye vasina kudzidza, asi vakacherechedza kuti vakanga vaina Jesu. Ndizvo zvakauyira Mweya Mutsvene. Murauri wavo vakanga asingagoni kunyora zita rake. Asi akamirapo akati, toteererani, munhu kana Mwari? Amen. Ngazvizivikanwe kwamuri kuti tiramba tichiparidza muzita raJesu. Kushinga kwakadini? Aiziva kuti iye aiva nomushamiri. Izvozvo aiva mushanyi uye muenzi pano aitsvaka guta rinouya. Ko muprisita munyengeri uya aikoshei kwaari? aitongwa namwari wokudenga akamutsa mwanakomana wake Kristu Jesu akamuzadza nomweya mutsvene wamwari akabasika denga nenyika ezoka haana kumutya kwete changamire rufo pavakabata Stefano vakati ramba zvaataura akavati imiwe mutsipa mukukutu musina kudzingiswa pamwoyo nenzeve munodzivisa mweya mutsvene samadzibaba enyu nemiwo munodaro vakati chakurova kusvika wafa akati hazvikwanisiki kuti zvidaro chakuratidza kuti tinozviita here kana kwete vakatora mabwe makuru vakatanga kumuponda mumusoro akazarisa kudenga akati ndaona matenga achizaruka ndikuona danho richidzika ndikuona jesu amire kuruoko rworudyi rwoushe wake bhaibheri hariti akafa rinoti akavata imwe ndinoona ngirozi ichiuya kuzomutora ichimuvaraidza zorusvava rwaamai kusvikira avata imiwe chokwadi ndiro basa romweya mutsvene uye ndizvo zvawakatumirwa mweya mutsvene namwari mweya mutsvene wakauya kukupa simba ndichine mamwe magwaro pano mirai kwekanguva mweya mutsvene wakauya kukupai simba ini handi munogona kuzviona handisi kunzwa kuita izvi usiku huno unokupa simba simba rokunamata tora munhu anorarama upenyu hwakanaka asi achikundwa nguva dzose ndinokuudza munhu akanaka chokwadi ndinoda ishe hama Branham asi achingogaro kundwa hapana munamata zadza mudzimai uyu muduku nomweya mutsvene kamwe ona zvinoitika kana achiuya kuna mwari haazo anouya nokushinga pachigaro chamwari achitenda ane mvumo nokuti mwanasikana wamwari nokuberekwa kwake tora murume uya anotya kwazvo anoitiswa zvose zvose nomukuru webasa anoti mhirai zvishoma apa pane zvashanduka maona agamuchira mweya mutsvene unokupa simba upenyu hwako hunozara nesimba anokupa simba mukutaura imiwe vanhu ava vaimbotya vakamira ipapo Petro, Jakobho naJohani, Ruka navamwe vose vakapinda mumba yepamusoro vachiti hapana zvatingataura ivo tarisa uone panze tarisa apo uyo chiremba nhingi nanhingi pasi apo uyo rabhi nhingi nanhingi munoziva kuti ane madhigirii mana okoreji tichamupikisa sei petro akati ndiri kurangarira ndichitengesera murume uyu hove rimwe zuva iye paaitaura handina kuziva zvaaitaura handikwanisi kumukwikwidza asi toita sei hama akati mirai asi tapedza mazuva mana pano rambai makamirira kwenguva yakadii kusvikira zvino akati here zvichaitika nezuva reshanu haana kumboti kwenguva yakati akati kusvikira nokudaro vakangoramba vakamirira kwenguva yakadii kusvikira mazuva masere akapfuura kusvikira mazuva mapfumbamwe akapfuura kusvikira zvino zuva rependekosi rakati rasvika vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe mwari akanga ambova pamusoro pavo mugore rinotyisa mwari akanga afamba navo panyika zvino chimwe chakanga chava kuzoitika chimwe chinhu choda kuitika vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe pakare pokutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga kukazadza imba yose mavakanga vagere ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro womumwe nomumwe wavo ndimi chii dzakapatsanuka sokukakama wambonzwa here munhu achikakama maona haakwanisi kutaura ndimi dzakapatsanuka ndimi samazondo zvinoreva chimwe chinhu chakatsemurwa chakapatsanurwa kwakanga kusiri kutaura kwakanga kusiri kutaura hapana chavakanga vachiita asi kungoita ruzha imi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro pomumwe nomumwe wavo vakatadza kuzvibata vose vakazadzwa nomweya mutsvene zvino chii chakazoitika vakaenda mumigwagwa Rabbi Jones aripi ari kupi yanjedzidzo iya iripi mwari aiva pamusoro pedu naMozisi mugwenzi raipfuta akatipa mana yakabva kumusoro akafamba nesu kwamakore nemwedzi makore matatu ane mwedzi mitanhatu pasi pano asi zvino ava mandiri handichisiri ini ndinotaura asi iye ndinoziva kuti iye ndiani ndinoziva kuti ini ndinani handicharalami iye anorarama uyai naye pano imi varume veisraeri nemi mugere mujudhea ngazvizikane kwamuri zvizivikanwe kwamuri uye teererai inzwi rangu imi mose vaparidzi namarabhai imiwe simba rokutaura
Awana kutakwa. Mira na vashoma zana na makumi maviri vachikwikwidzana nezuru gumi kana kudarika. Awana kutakwa sezvamunofunga zvaichiri nguva yetatu yezuva. Ndimuparidzi weFull Gospel. Asi izvi ndizvo zviya zvakataurwa nomuprofita Joel. Zvichaitika kuti mazuva okupedzisira Mwari akati ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Zvinova unoona Maria achitamba mumweya nokutaura nendimi uye achingodaro. Pamusoro penyama yose pavarandakadzi vangu ndichadurura mweya wangu. Ndicharatidza zviratidzo kudenga kumusoro napanyika shongwe dzomoto nemhute dzoutsi. Apa Mwari akanga ava muvanhu vake. Amen. Takanaka zvino une digirii ripi? Wakabva wapinda chikoro kupi? Hazvina mutsauko iko zvino. Oh, akatanga kutsetsenura magwaro. Davhidha akafanomuona. Ishe pamberi pangu misi yose ndirege kuzununguswa. Naizvozvo mwoyo wangu akafara nokuti norurimi rwangu wakafarisisa. Hamungasiyi mweya wangu mugehena, hamungaisi mutsvene wenyu kuti aone kuora. Regai nditaure newe ndakasununguka pamusoro patateguru Dhavhidhi akafa akavigwa uye guva rake tinaro nanhasi. Asi nechiprofita akafanoona kuuya kwouyo wakarurama. Ngazvizivikanwe nemi kuti Mwari akaita Jesu iyeyu wamakaroverera namaoko akaipa Ishe naKristu. Amen. Varume hama, toita sei kuti tiponeswe? Akatendeukai mumwe nomumwe wenyu ababhabhatidzwe nezita raJesu Kristu kuti mukanganirwe zvivi mupiwe chipikirwa chomweya mutsvene. Nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure vanozodanwa naIshe Mwari wedu. Amen. Kana Mwari achina vanhu, Mwari aine chechi, Mwari aine mweya mutsvene unofamba nayo. Chechikonzero mweya mutsvene wakapiwa. Vepfungwa vachamuka uye vakagara varipo, asi Mwari ane vake vashoma pane imwe nzvimbo. Mwari ane chechi duku inoenda mberi nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene vachigamuchira chiedza. Ndivo nokuda kwechapupu chavo vachatonga nyika. Bhaibheri riti here, Jesu akati vakaropafadzwa vakachena pamwoyo nokuti vachaona Mwari. Haritaure here kuti vakarurama vatsvene vachatonga nyika? Chapupu chenyu nhasi chaunza kutongwa paguta rino. Chapupu chedu chokubhabhatidzwa nomweya mutsvene nesimba ramwari, upenyu hutsvene, zvichakonzera kuti guta rino ritongwe. Kana izvi vokutanga vachavo kupedzisira, nokupedzisira vachavo kutanga. Hapana zvandichaziva nezvasengi mudi mukumuka kwavo. Iwo hapana zvavachaziva nezvangu mukumuka kunoku. Asi ndichamira kuti ndipe chapupu newevo, uye nokuparadzira chiedza chako nokubhabhatidzwa nomweya mutsvene muupenyu hwaunorarama nezvawakaitirwa naMwari kuratidza kuti ari kufamba pano. Ivo nouchenjeri hwavo vakafamba vachibva pazviri vachatongwa navatsvene. Vakatotongwa zvakatopera. Oh, imiwe. Ndataura nezvesimba romunamato, simba rokutaura, simba roupenyu utsvene. Amen. Ndizvo zvinofanirwa kuitwa nomweya mutsvene. Vamwe venyu vanofamba vachiti ndizvo hazvo, asi handikwanisi kurega kunwa, handikwanisi kurega izvi. Mweya mutsvene unouya kuzorarama mauri kuti kusakwanisa kwose kubve mauri. Ndizvozvo kuti vakadzi varege kugera vhudzi ravo, vasapfeka zvikabudura nembatya dzinobata. Hapana pembedzo kuti varege makuhwa. Ohomu, ndizvo zvawakapuwirwa kukupa upenyu hutsvene. Unotevera kurayira kwebhaibheri nguva dzose. Mudzimai angati kunopisa, regai ndipfeke izvi. Musoro wangu unotema kana vhudzi rangu rikakurisa. Asi mweya mutsvene hautsvaki chikonzero, uripo kuita zvakataurwa. Unotevera shoko sezvazviri. Ndizvo zvinofanira kuitwa nomweya mutsvene kuti imi varume mufuratire madzimai akapfeka zvimini, murega kuvachiva uye nhengo dzechechi. Ndizvo zvaunoita. Unoita kuti urege kuputa nokunwa nokuva nokuda kuva shasha. Unobvisa izvi mauri, unokuderedza kana woda kuzviita. Ndiro basa romweya mutsvene kuti urarame upenyu hutsvene. Ndizvo, urege makuhwa, urege kutamba makasa, urege njuga nezvimwe zvose zvaunoita pakavanda. Unoita kuti urege nzira dzako dzaunadzo izvozvi dzokusatendeka kumudzimai wako. Ndizvo zvaunoita. Ndizvozvo unoita kuti urege kuda kuroora mudzimai womumwe. Ndizvozvo chaizvo. Ndizvo zvauri. Ndokuti urarame upenyu hutsvene. Ndiro basa resimba romweya mutsvene. Kuisa zvido zvako kumusoro uko Mwari yakamira. Pfungwa yaKristu iri mauri. Hautadzi kuona zvinhu zvakadai. Kana wazviona, tendeuka musoro wako. Ndizvozvo uripo kukuitisa. Unoti handikwanisi kuzviita. Oh, handitombokwanisi kuzviita. Zviro kwazvo haukwanisi, asi mweya mutsvene wakauyira izvozvo. izvo zvawakauyira wakauya kuzobvisa izvo zvemauri tsika dzako dzose dzakare nezvimwe zvauchiri kuita makuhwako akare kuzvipatsanura uchiti mwari ngaaropafadzwe ndiri mumethodist handina hanya nevatsvene vasingadzikami mweya mutsvene wakauya kubvisa izvo zvemauri ndiri mubhaptist ndiri mupresbiterian handingaendi kuboka ravatsvene vasingadzikami ava mweya mutsvene wakauya kubvisa kuomarara uku mauri izvo zvauri unokusuka muropa wokutwasanudza ndizvo zvawakauya kuzoita wakauya kukutwasanudza akati kuti nzvimbo dzakakombama dzitwasuke ndizvo zvawakauya kuzoita kudzitwasanudza kuti nzvimbo dzakakwirira dzideredzwe kuti makomo ose aite saanotamba samakondobwe namashizha achiuchira kwauri shiri dzinoimba zvakasiyana mabhera amufaro achiirira hapana zvikonzero ndizvo zvaunouya kuzoita ndicho chinangwa chamwari pakutuma mweya mutsvene kuti uite zvinhu izvi kuti ushande ufambe uchimutevera na handidi kutaura zvinokukanganisai asi ndakuudzai kuti ndiri pano nokuperera kwose kuti ndirege kukurwadzisai apo naapo ndinotaura zvimwe asi ndichimira pachokwadi asi ndinorambira pazviri ndichizvitaura nenzira yekuti zvirege kunyanya kukurwadzai asi ndinoda kukuudzai chimwe chinhu kana bhaibheri richiti hazvina kunaka kumukadzi kugera vhudzi rake iwowoti uno mweya mutsvene uchigera vhudzi rako ndinokahadzika kana unawo sapenga kana ukadaro chimwe chiratidzo kwauri kuti hauna kana bhaibheri ichiti hazvina kunaka kuti mukadzi apfeke mbatya dzechirume iwopfeka hovhorosi nembatya dzinoshinya wobuda kunze kumugwagwa imi madzimai makuru ndinofunga kana ruri rusava runga kuti atambe navakomana vaduku uye zvimwewo asi tarisai kana imi vakadzi vana makore 15, 16 kusvikira kuna vana ambuya kudaro mumugwagwa uye bhaibheri rinoti chinyangadzo pamberi pamwari kuti mukadzi apfeke zvinhu izvi asi imi munongozvipfeka zvakadaro moti muno mweya mutsvene ndinoshama dzimwe nguva mweya mutsvene unoteera shoko ramwari sezvariri paridza anomira seri kwepurupiti asina nyasha dzakawanda dzokuzviparidza handifungi kuti anawo ndizvo chaizvo hongu ndiro basa romweya mutsvene kuti upe chizoro kumuparidzi kuti upe utsvene kuboka kuti chechi imire muurongwa kuti pave nohumwe pamweya kuti tibatanidzwe pamwe nesimba kuti zvibatane norudo rudo rwehama handina mhosva kuti uri mumethodist baptist presbyterian lutheran kana zvauri kana tiri mumweya mutsvene mumwe takabhabhatidzwa mumutumbi mumwe nokuva nhengo dzomutumbi wajesu kristu hapana chiripo hapana chinouya nzara kushaya zvokudya hapana chingatiparadzanisa norudo rwamwari rudo rwakristu rudo rwamwari ruri muna kristu nokuti takaberekwa nomweya wake nokusukwa neropa rake tiri chisikwa chitsva ndizvo zvakauya kuitwa namwari ndiro basa romweya mutsvene hongu changamire ndizvo zviri ino vanhu nditarisei kumeso maoko mazhinji asimudzwa kuti muno mweya mutsvene maona chokwadi anga aripo zvino ndichasiya izvi zvishoma pano izvi zviri kuiswa patepi asi tichanzwa zvakawanda mangwana manheru kana uchiti unawo asi iwe une mhosva pazvinhu izvi ndinoshama kuti chii chiri kukutungamirira mwari haambokutsaudzi pashoko anokubatanidza neshoko nokuti ndiyo mitemo yamwari pachake yechechi yake yavanhu vake kuvakadzi nokuvarume zvakanaka kungati hazvindirwadzi kuita ichi kana icho hazvikurwadzi shoko rinoti rinorwadza zvino kana mweya mutsvene uri mauri uchakutungamirira kushoko hauzopi zvikonzero mwari haashanduki kana kutevera chikonzero anotaura zvaanoda iwofamba napo ndizvo chete ndizvozvo kumunhu wose unouya nenzira imwe chete petro akati tendeukai mumwe nomumwe wenyu mubhabhatidzwe mumwe nomumwe wenyu muzita rajesu kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu mozogamuchira chipo chomweya mutsvene maona ndizvozvo tinofanira kusvika pamutsetso uyoyo ino handidi kukurwadzisai ndinokudai zvakanyanya asi hama hazvanzi unocherechedza here kuti ndinoziva kuti ndichamira pamazuva okupedzisira pakumuka kwakafa nechizvarwa chino chavanhu nokudavirira shoko iri mweya mutsvene uchiratidza izvi neni ndichiparidza kwose uku iwe uchamirira papi uchapukunyuka sei haukwanisi kuzviita shamwari usadaro zvinorega izvozvo chipi nechipi chaunoita chakatsveyama chirege ungati handikwanisi zvino hauna chinokugonesa mauri kana mweya mtsvene wauya unokupa simba rokukunda nyika kana ukateerera zvaakataura kana uchida nyika kana zvinhu zvenyika kuda kwokuti rudo rwamwari haruzi mauri zvino hapana zvikonzero akazviisa pachena naizvozvo tinofanira kusvika pachiyero ichocho ndinoziva kuti munofunga kuti ndanyanya asi ndiri kutonzwa kunyanya kuzara zvino maona teererai ndezvechokwadi zvino svikai pazviri hama hazvanzi musarega zvechikoro zvepfungwa zvakakupoteredzai pano svikudzai kuti zvinhu zvakudhara zvisina maturo kana zviri zvakudhara zvisina maturo naizvozvo mwari haana maturo kana mwari asina maturo neniwo ndakadaro zvakare amen ndinoda kuvasa iye hei mweya wake uri mandiri une nzara nenyota uchiti zvose zvinopikisana neshoko kana vanhu vakati zvakanaka kuti kana munhu akatamba makasa kuti afare nenjuga zvakanaka mwari anoti hazvina kana ukanwa zvokungotandara kungodhakwa shoma nedzimwewo nguva asi mwari akati nhamo kwaari ngati zvakanaka hama Branham ini ndinogera bvudzi rangu nokuda kwechikonzero chaicho ari mukadzi munoziva nokuti vakadzi vose vari kuzviita handina mhosva nokuti vamwe vakadzi vose vanoitei havasivo muenzaniso wako havasivo vatungamiriri vako kana une mweya mutsvene mauri uchatevera kurayira kwake zvisinei kuti vanhu vanotaurei pamusoro pako zvakanaka hama Branham kuri kupisa saka ndotopfeka zvangu mbatya dzakadai gehena rinopisa kudarika ipapo hadzvanzi inodiwa rega ndikutaurire zvino usadaro rangarira izvozvo mweya mutsvene uchakutungamirira chokwadi chokwadi chake ishoko shoko rangu ichokwadi shoko romunhu wose ngarive renhema asi rangu rive chokwadi uye imbofunga hako chinyangadzo ungazvifunga kuti ishoko rinorema kutaurwa nomuparidzi asi ndakapinda matoireti umo zvaingo waitoita souchada kubuda zvako zvakanga zvakauye zvinhu zvinonyadzisa kumadziro ndakafunga kuti vanhu munyika vangaderera zvakadaro sei uye kunhuhwa uye pandaifamba munzvimbo idzodzi ndaiwanzofunga kuti kunhuhwa kwakadii imomo ndaibata mhino seizvi ndichigeza maoko ndaizeza kuti kana ndikabata mubato wegonhi zvakare panenge pava noutachiona hwezvirwere zvefambi nezvimwewo ndakafunga ndikati rimwe zuva ndakamirira pananhare yendege imwe nzvimbo yandakapinda kana kuti paiva panjanji ndakapindamo ndikafunga kuti tsitsi chimwe chinhu chikati kwandiri iko kunhuhwa kunoita nyika kuna mwari inonyangadza ndakafunga kuti kana ndikaona mukadzi achidzika nomumugwagwa achifamba nokuzvida akapfeka mbatya dzechirume ndiko kuratidzika kwazvinoita kuna mwari chinyangadzo chinhu chine tsvina chichinhuhwa pamberi pamwari asi zvakadaro anoenda kuchechi nomusi wesvondo akazvishongedza nomurume anoenda ondonwa nokunyengera achida mari achinyengedza muvakidzani wake achiita zvose kuti awedzere kamwe kamari achiita zvinhu izvi nenjuga nokuputa nokunwa nokunyepa woenda kuchechi ondopupura chinyangadzo china ndiyo chechi yezvepfungwa zvakanaka ndiri nhengo yechechi onguuye kwava kubuda muchechi kwamaminiti 15 kuti madhikoni ose navamwe vapute nomufudzi zvakare vasati vadzokera muchechi unondiudzei patsanurei kubva pachinhu chine tsvina svibisa mutumbi chauparadza mwari akati achazviita nhasi kenza inokonzera zvikamu 50 kubva muzana zvorufu zvinokonzerwa napahuro nekenza yamapapu inokonzerwa nokuputa fodya svibisa mutumbi chauparadza asi vakanyatsonanga gehena vachienderera vakadaro havazivi mumwe muparidzi anomira papurupete ana madhigiri mana akabva kukoreji achiputa zvakare rega ndikuudze chimwe chinhu hama mweya mutsvene wakatumirwa kubvisa varume navakadzi pazvinhu izvi zvitsaure inzwi rokuti chechi rinoreva kupatsanurwa kudai mukati mavo ndizvo zvinotaura bhaibheri musabata vasina kuchena ndichakugamuchirai mova vanakomana navanasikana kwandiri neni ndichava mwari kwamuri imiwe handisi kuda kuita zvokusotesa asi ndinoda kutendeka nokuva muchokwadi ongutangamira chinhu chakaipa zvakadini varume namadzimai takamira papi nhasi tiri papi ngatimirei umwe usiku ndakatarisana nakachigaro kaduku kasharu ndiri mumba uye ndinofanira kuvhara kachigaro kasharu kerudzi rwejuofold mushure mokunamata kwamazuva matatu kana mana ndasvika pakadai ndakatanga kufamba-famba nokufunga mwari ndakasvika pakuti ndakanga ndisingachazivi zvokuita
ngati mwari tafika pa magumo enzira uye ndaona kuti ndakashaiwa hanya ndakadanwa kuti ndiende kundobatsira asi ndonzwa kuneta zvokuti handina kukwanisa kuzviita ndakazofunga kuti ndiri kuona ishe wangu achidzadzarika murima painge aneta zvokutadza kusumudza makumbo asi hanawo akamira kubatsira mudzimai wokunaini nokuda kwomukomana akaunzwa akafa kusvikira akabata nganyanza nokushandisa simba shoma raaiva maari kumutsa mukomana uyu zvakanaka ko ini ndinoneta sei chii chandiri kutadza ishe apa ndinofunga kuti zvakanaka ndava kuchembera handichakwanisi kuzviita kwaiva namozisi mwari mumwe chete wandinonamata aivako ava namakore 120 aiva nakarebhu akamira ava namakore 60 aino munondo muruoko rwake akati joshua akaisa munondo uyu muruoko rwangu makore 40 apfuura akanga ava namakore 70 zvino akati nhasi ndichakasimba sezvandaiva kare amen ndikati mwari ndinzwirei tsitsi ndikati zvakanaka tarisai pano ndinongogaro uye ndakatora mudzimai wangu uyu ari shure ndikamubata ruoko pabhaibheri iri ndakabhaibheri kake uye ndikati mudiwa ndakatarisira zvisiri izvo mweya mutsvene uri kundipomera ndikati ndikafunga nezvetsindi dziya paya ndikafunga hetirit navakomana vaduku vaya ndikafungawo zvakaita mwari achiratidza kuti iye ndimwari anokwanisa kusika haleruya ndakafunga kuti akandiudza izvi makore mazhinji apfuura ina handikusiyi handizombokurambi hakuna munhu angakupikisa mazuva ose upenyu hwako zvichava newe uye kubva muruoko runoratidza zvirwere zvichasvika pokuti uchaziva zvakawanzika zvomwoyo shure kwaizvozvo zvichakwira nokukwira gore rakatevera zvakaratidzwa pasi pose heino youya iyi imwe shumiro huru inopfuura iyi zvakanyanya ndikati mudiwa ndinobata ruoko rwako nokubatsira kwamwari nenyasha dzamwari kusarega ndichitora maonero asiriwo zvakare rega ndipinde murumutsiriro urwu ndigoparidza kudarika zvandakamboita kumashure rega nditange ndazvichenesa kuti ndigadzirire vanhu nzira kuti zvivi zvangu kushayanya kwangu kuiswe pasi peropa kuti kusakwanisa kwangu kuve pasi perova kuti ndiuye nditi nditeverei vanhu ndizvozvo ndinovenga kunzwa munhu anoti iwe zviite ndoda kuona munhu anotungamirira namabasa hongichangamiri nguva shoma yapfuura makaita moto muno muguta kambani yepow oil yakabvira kwakauya bato rezvokudzimura moto rejeffersonville fire department ikoko neshamwari yangu munhu akanaka akanga asina kujaira moto mukuru wakadai aifamba achiti dirai zvimvura vakomana dirai zvimvura ndokuuyawo veclarksville dingdingdingdingding vachimhanyirapo uye akati mukuru wokudzimura moto akaburuka akati dirai zvimvura pano unzai fafitera iri modira zvimvura ipapo asi mhiri kworwizi louisville kwakabva vadzimuri vemoto vakadziiswa basa ravo mukono guru namanera zvichingomiswa mutungamiriri akanga atova pamusoro pamanera pakamiswa manera yakanga ava pamusoro akakanda demo rake asati asvika akapunza fafitera akati uyai vakomana moto wakadzima mumaminitsi mashoma kwete dirai zvimvura pano dirai zvimvura apo ndinondirangaridza vaparidzi vepfungwa uyai ngatiende ndinoziva kuti ichokwadi ndakaedza ndikaona oi mweya mutsvene wakanaka mwari wakanaka kwete edza apa kana edza apo ngatipinde maari kuyari pano ndezvako mwari wakapa simba rake kuchechi yake kudira apo hapana chaunobudisa nokudaro tungamirira handichakwanisi kuverenga navo amen tichaitei munhu wose ari muno akazadzwa nechimwe chinhu zvino ndava kupedza ndichavhara ndapedza izvi pane chakakuzadza haungagari ipapo usina kuzara nechimwe chinhu une upenyu mauri upenyu uyu hunokutonga uye ihwo upenyu uhu hunotongwa nomweya zvinoungadai wakazadzwa nenyika uchida nyika nezvinhu zviri munyika mwari akunzwire nyasha ungadai wakazadzwa nezvitendwa zveimwe chechi tumwe tuminamato twaunoita uchifunga kuti kuenda kundonamata munhu wakafa kana kuita chimwe chiratidzo pauri mwari ngaakunzwire tsitsi uye ungadai wakazara nezvinamato zvakatonyanya kuipa ndizvozvo ndizvozvo bhaibheri rinoti namazuva okupedzisira vachanamata zvakanyanya vano mufananidzo bedzi wokunamata mwari vano mufananidzo wokunamata bedzi mwari asi vakarasha simba rako ufuratire vanhu ivava
kana wakazara nezvinamato unodyisa tsitsi chinamato chete ndizvozvo kana wakazara nezvitendwa hauzivi zvaunotaura kana wakazara nenyika uri bofu zvino zvichidawo unga wakazara nomweya mutsvene amen ndinotenda kuti wakazara nawo kana usina ndinotenda kuti uchazara kana wakazara nomweya mutsvene unei une simba une rudo une rugare rugare rwangu ndichakupai kwete sokupa kwenyika une rugare wakasimbiswa une chiratidzo amen une zororo une mufaro usingatauriki uye wakazara nokubwinya wakazorora o imiwe izvo zvauri kana uno mweya mutsvene une kana wakazadzwa nomweya mutsvene wabva murufu uchipinda muupenyu wamirira kumutswa kwezuva rokupedzisira amen munyika inouya kuburikidza nashe wedu jesu kristu akati achauya mukubwinya nomuumambo gungwa richabudisa vakafa varo mitumbi inoora yavo vakarara mairi icha vakarara maari unopinda maari sei nomweya mumwe takabhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe mitumbi inoora yavo vakarara maari ichashandurwa kuti ifanane nowake unobwinya uyo waanokwanisa nawo kuisa zvinhu zvose pasi pake ndakanzwa izwi kudenga johani akadaro richiti kwandiri nyora vakakomberwa vakafira munashe tichapinda sei nomweya mumwe tinobhabhatidzwa mumutumbi mumwe vakafa munashe kubvira zvino nokuti vakazorora pamabasa avo naizvozvo mabasa avo anotevera ndizvo zvaakatupira mweya mutsvene tsigiso tsvene jesu ndowangu imaari iye ari mandiri baba vari maari naiye muna baba nababa vari mandiri neni mavari Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine.
I'm an heir of salvation.
I'm an heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, and washed in His blood.
Amen.
Amen. Handingatengesi izvi. Oh, imiwe.
Oh, rubies and diamonds and
silvers and gold, his coffers are full, he has riches untold. For I'm a child of the king, I'm a child of the king.
With Jesus my Savior
makes me a child of the king.
Amen.
Amen, amen. Handinga zvichinjanisi, handinga zvichinjanisi. Chine maviri kana matatu asara magwa. Zvino heri rimwe gwaro. Kana wazadzwa nomweya mutsvene ndizvo zvinhu zvaunazvo ko uri kuchii kunyika mutorwa
ndinoziva
kuti nguva yapera asi haingapereri izvi mutorwa we are pilgrims and we are strangers here we are seeking a city to come
The lifeboat soon is coming.
Together is Jules home. Ndikunzwa mvura ichitinira murwizi rwehayo ndichiri muparidzi muduku wamakore makumi maviri ane maviri ndichiimba rwiyo urwu ipapo uye ndakanzwa ndikatarisa kudenga ndikanzwa inzwi richiti tarisa kuno pakauya chiedza chiya chikuru chikaremberapo chichifamba kuuya pamusoro pangu ndokuti sokutumwa kwakaitwa Johani mubhabhatidzi kuti atungamirire kuuya kwokutanga kwakristu kuchava nemharidzo ichatungamirira kuuya kwechipiri kwakristu ndaitenda sei zvakadai asi zvakangoitika zvakadaro manherano moto yorumbutiriro iri kubvira ichitenderera nyika yose chechi huru yamwari yakadzikinurwa yakazvisimudza kubva panzvimbo iyi misangano mikuru nokupodzwa nezviratidzo nezvishamiso namashura kuratidza kuuya kwake uri muenzi mutorwa unoita zvinhu zvisingatwisisiki zvakasiyana nezvawaisimboita hauchaiti sezvawaiita vanhu mweya mutsvene kana wauya pauri uye iwo zadzwa nomweya mutsvene unoshaya hanya nezvinhu zvenyika unoshaya hanya nezvinhu zvinokukanganisa unoshaya hanya nazvo wozova chisikwa chinoita zvinokatyamadza waipa sedhadha kwavari kamwana kechapungu kakachochonywa mudenderere huku sezvandakamboparidza kana chapungu chozunza dendere racho uri chisikwa chinosetsa kwavari as imiwe unofamba munzira yamambo amen inzira yokudenga uye ndiri kufamba munzira yamambo ungationa mutsvene asingazvibati kunge dhadha rakaipa
uye ndiye mpariza watendi wasina huno mumpariza nembiri which methodist ati kune mumwe murume nhasi muLouisville ati ndinoda kubatsira hama Bill asi unoziva zvazvinoreva ndinenge ndava kutozvinyadzisa aonga zvinyadzisi nokuda kwangu akapira upenyu hwake nokuda kwangu amen kufamba mumugwagwa washe ndizvo chete oh imiwe kuzadzwa nomweya wake kuberekwa nomweya wake kusukwa muropa rake haleruya mufaro uye chimwe chinhu chii chinoita kuti uzviite uri munhu asi chii chinoita kuti uzviite konzero chokuti wauya iwe mweya wako wabva kumusoro ndimwari mauri pandakaenda kuRoma ndakaona kuti mumwe nomumwe anomweya wechiroma pandakaenda kuGreece vose vaiva nomweya wechigreek pandakaenda kuEngland ndakaona vose vainomweya wechiEnglish kana uchishanyira nzvimbo unowana nounowanawo mweyawo muamerica wakaipa kwazvo pandakaenda kumakuva esan angelo ari kuRoma vaiva nechinyorwa chakanzi ndapota madzimai vokuamerica pfekai mbatya kuti muremekedze vakafa mweya wamuamerica vatarisa vachibuda mundege netumbatswa tuduku duku vanhu vose vanovatarisa kwaakuuya Mrs. America ndiwo mweya wamuamerica unogona kuziva kwaanobva akapfeka zvake vakomana achidhonza akapopika nemhuno dzakafundoka ndizvo oh hongu ndi iye ndokuamerica mukadzi wokuamerica anofamba munoziva achichidhonza hei ano mweya wokuamerica jesu akati akazvitsuura zuva riya akati imi muri venyika ino ini ndinobva kumusoro kana uno mweya wakristu mauri unobva kumusoro zvino uri muenzi pano asi uno hunhu hwenzvimbo yaunobva izvo zvandiri kuedza kutaura kana muRoma akauya kuno anokwenya musoro wake kana mujerimani akauya kuno muamerica akaendako nei uno mweya wenyika yaunobva izvo zvinoita kuti tisiyane nenyika uri wokumusoro wakaberekwa uri mugari wehumwe umambo unozvitenda here ndizvo zviri mweya mutsvene kukiita mugari weumambo hwamwari zvino kana uri mugari weumambo hwamwari zvinoita kuti uzvibate sei sezvinoita mwari muumambo hwake mwari anoita sei muumambo hwake utsvene kururama pfungwa dzakachena mufungo wakachena simba norudo kuenda kuna vakarashika kupodza varwere kuita mashura nokuita zvinhu zvikuru zvino kunyika unoita sounopenga vanoti vakomana ava havachisina zano maona asi uri mugari woumambo gwaro rimwe rasara kana muchida kunyora John 12:24 regai ndikuudzei zvarinotaura nokukurumidza jesu akati kana tsanga yegorosi yawira pasi muvhu kunze kwokunge yafa haikwanisi kuunza humwe upenyu tinoonai chinhu chimwe ndichivhara zvino murangarirai kuti zvimwe zvino kwamuri imi vanhu zvinokosha zvikuru zvinogombedzerwa zvinomanikidzirwa kugamuchire mweya mutsvene iko zvino nokuti ukasaugamuchira haupindi mukumuka kuvakafa tinoonai mwari haatyori mitemo yake anotevera mitemo yake inotsanga tsanga yegorosi kana zviyo ngatidaro sezvakataurwa najesu ndizvo kuti tsanga yegorosi mubhaibheri ndanga ndichizviverenga nhasi inoreva mbeu yefrakisi kana imwewo mbeu asi gorosi bhari chibage kana chimwewo itsanga asi kana tsanga yegorosi yawira muvhu pane tose pano takaona tinoziva kuti zvinoitika tsanga yegorosi kana tsanga yechibage ingaratidzika zvakanakisisa asi ukaiisa muvhu uye tsanga iyi ino upenyu hunoenderera inosimwa nhasi yozvibereka mudzinde uye yosimwazve yokura zvakare yosimwazve upenyu hunoenderera mberi kana tsanga iyi isina upenyu mairi hazvinei kuti yakanaka sei haimeri zvachose inogara muvhu yohora zvogumirapo zvimwe zvayo zvimedu zvinosevenzeswa kukodza zvinhu zviri muvhu asi kuti zvorarama zvakare haikwanisi kusasara kwokunge iine upenyu hunoenderera mberi mairi munhu wose anozviziva hazvitombokwanisiki vanogona kuva navarume vaviri mumwe wacho akanyatsova vose vakafanana mumwe wacho angava munhu kwaye angaita mabasa akanaka angaita zvimwewo kunze kwokunge murume uyu aine upenyu husingaperi maari haatombomuki pakumutswa haagoni kudaro hapana chokumutsa hapana chinomumutsa hamuna upenyu naizvozvo munoona hama yangu inodikanwa hanzvanzi yangu inodikanwa kana munhu asingabereki kutsva hapana mamukiro ake muumambo uhwu haamuki kunze kwokunge tsanga yegorosi yaenda muvhu ikafa ari kutaura nezvake asi ane kwete upenyu hunoenderera ane upenyu husingaperi uye upenyu hwaakakupa kuti uve nemhando imwe chete yeupenyu zvino kana ungori noupenyu hwomunhu hwokungoti ufambe nokuchiva uyo anorarama mufaro akafa achiri mupenyu ungadai uri musikana ane mukurumbira zvakanyanya pachikoro ungadai uri musikana ane mukurumbira pakutamba makasa muboka renyu ungadai uri mukadzi anopfeka kukunda vose munyika yose ungadai une runako kukunda vakadzi vose ungadai une chimiro chinokunda vose ungadai uri zvitambo kumurume wako ungadai uri zvose izvi zviri zvinoshamisa zvazvanzi kunze kwokunge une mweya mutsvene mauri unova upenyu husingaperi pakuguma kwenzira chaparara handina mhosva kuti unoratidzika sei kana kuti zvinhu izvi zvakaita sei kana kuti hauna mukurumbira kana kuti unomukurumbira zvakadini wakanaka kana kuti wakashata sei kana uno upenyu husingaperi uchararama nariini nariini kana mwedzi nenyeredzi zvapera nyika yazvipetera makomo marenje nazvose zvisisipo nyika ichidzatarika sechidhakwa chiri kudzoka kumba usiku kana nyeredzi dzoramba kupa chiedza dzichidonha kubva denga mwedzi woshanduka kuva nezuva ronyara rovanza chiso charo pavanoona mwanakomana womunhu achiuya muchapenya mukururama kwajesu kristu buda muguva semhandara mudzimai wakanaka achiuya kutora mumwe wake wogara nokusingaperi peri narini nguva yose yezienda nakuenda unenge uchiri kungorarama ndiro basa romweya mutsvene kana uchinzwa kudhonzwa zvishoma shoma usazviramba mweya mutsvene chii mari mauri wakapuwirwei kuenderera mberi nebasa rake pavanhu vake kuisa chechi yake pamwe chete kuisa chechi munzvimbo pazuva ranhasi inopfuura zvakanyanya lutheran nemethodist nependekosi kusvika mukiitwa vana uye nyasha dzokubvutwa kuti kana chikamu ichi chechechi kana mweya wapinda muchechi iyi pano ichamutsa vose vakadzikinurwa vakabatwa nomweya uyoyo malutheran avo vakamira nechiedza chose chavaiva nacho mukururamiswa mamethodist vaiwira pasi vachidirwa mvura kumeso nokuda kwomweya waivabata mukucheneswa mapendekosi avo vaifamba vachikwira nokudzika mumigwagwa vakavati vendimi vanotaura zvisina maturo nomutauro isinganzwiki nazvose vachamira mukururama pamberi pamwari nezuva iro ichokwadi sebhaibheri riri pano kana muchitenda kuti ndiri muranda munonditi muprofita wake handizvidaro asi teererai nokuudzai muzita rashe avo vari muna kristu mwari achauya navo pakuuya kwake mukumuka avo chete vari muna kristu tinopinda muna kristu sei vadikanwa takapinzwamo nechitendwa chimwe here kwete takaiswamo nokukwazisana kamwe here kwete takabhabhatidzwa maari nemvura imwe chete here kwete kana kuti nedenomination rimwe takaitwa denomination kwete asi 1 vakorinde 12:13 nomweya mumwe mweya mutsvene mweya wamwari tose tiri methodist baptist namalutheran mapresbyterian tinofamba muchiedza sezvo iye ari muchiedza tinoyanana mumwe nomumwe neropa rajesu kristu mwanakomana wamwari rinotisuka pakusarurama kwose Nomwe ya mumwe, takababatizwa tose mumutumbi mumwe, tikaitwa wadyiwe nyasha dzake. Haupindi mkutongwa, uyo anonzwa mashoko angu akatenda. Hakuna munhu angatenda kusikira awana mweya mutsvene. Uye anotenda kuno uyo akanituma kana mweya mutsvene wapupura nezvokumuka kwake. Ano upenyu usingaperi, haapindi mukutongwa asi abva murufu achipinda muupenyu. Chii hauzopindi mukutongwa, hauzomiri pachigaro chichena chokutongwa. Unowana kutongwa kwako pano. Wakapedza kutongwa kwako pawakakunda ukati handina kunaka uye kudzidza kwangu hakuna kunaka. Ishe, uyai mandiri munditore, munditungamirire Ishe. Handina mhosva kuti nyika iyi inopenga inoti kudii. Nditungamirire Ishe nomweya wenyu unenge watotongwa izvozvo. Zvitore sebenzi raKristu uye mukururama kwake nezuva iro tichamira tisingafi takafanana naye. Nzira imwe chete sei. Nomweya mumwe tinobhabhatidzwa tose mumutumbi mumwe. Zvino kana uri mumutumbi uyu kutongwa kwakatoitwa pamutumbi uyu uye wagamuchira somurevereri wezvivi zvako, ungati ndakazviita hama Branham. Zvino kana mweya mutsvene wadzoka kukupa chiratidzo chechisimbiso, mweya iwoyo unokupinza mumutumbi waKristu, wotarira rumwe rutivi uye wave chisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Wabva murufu uchipinda muupenyu, zvinhu zvakare zvapera, wava mutsva muna Kristu. Amen. Oh, ndapota, rega ndikugombedzere hama kana hadzvanzi yangu muna Kristu. Sarega rumutsiro urwu ruchikupfuura. Unofanira kugamuchira mweya mutsvene. Pochii mweya wamwari wakapuwirwei kukutungamirira, kukuratidza, kukuzadza, kukuchenesa, kukupinza muchechi. Chechi chii? Shoko rokuti chechi rinorevei? Vakadanwa, vakatsaurwa. Oh, ndinoshuva kuparidza panyaya iyi iko zvino. Vakadanwa, vakapatsanurwa, vatorwa, vakabviswa panyika, vafambi navapfuuri vanoti pano pasi hatina guta ratinoshuva kugara. Oh, imiwe. Sokufamba kwakaita Abraham, Isaka naJacob vachigara mumatende, vaitaura kuti vaiva vashanyi navaenzi, mbeu yenhaka, nhaka yomumashure uko, vagari venhaka yababa. Mbeu yavo. Naizvozvo vaitsvaka guta iro muvaki nomugadziri waro ari Mwari. Amen. Vaitsvaka. Uye nanhasi mbeu yavo ichiri kutsvaka guta rinouya, vachiti handidi kutsikana munyika ino, handina chandinoda kuita nenyika ino, ndinoda, ndiri kutsvaka guta rakavakwa namativi mana akaenzana. Ndiri kutsvaka guta rino upenyu husingaperi, uko kusinganyuri zuva, kusina kukwegura, kusingaiti mavara pambato wegoni kana kuva mujinga megomo. Ndiri kutsvaka guta iro muvaki nomugadziri waro ari Mwari. Pane nzira imwe chete bedzi yokuriwana. Hane ibwe rakatemwa pagomo pasina maoko, rikakungurukira munyika ndokuipwanya ikaita segorosi kana sehundi paruware. Rega ibwe iri, Kristu Jesu, ibwe rechigumbuso kunyika, ibwe rinotsamwisa, ibwe rinosekwa, chigumbuso kuchechi, rinokosha uye chikwezvero kumutendi. Ibwe regutikano, ibwe rezororo. Oh, imiwe. Zororo, ndinoziva kuti ndabva murufu ndichipinda muupenyu. Mweya wangu wazorora. Oh, uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo kumweya yenyu. Chiratidzo chinonyombwa muprofita akataura kuna Maria. Chichava chiratidzo, zvirokwazvo chichava chiratidzo. Asi ichi chichava kugutsikana, chichava rudo, chichava kugutsikana, chichava chimwe chaunoziva kuti wabva murufu uchipinda muupenyu. Hama yangu, hazvanzi yangu, sehama yenyu somuranda wenyu muna Kristu, regai ndikugombedzerei nomwoyo wangu wose
Usarega
izvi zvichipfuura napamusoro pako kana kupinda napakati pako. Zvigamuchire mumwoyo mako, uchava munhu anofara pasi pano. Handisi kukuvimbisa mamiriyoni amadhora, kwete changamire. Amaliyo ndinofunga takavimbiswa kakawanda mamiriyoni amadhora. Nezvimwe zvakataurwa navanhu vakasiyana-siyana, kana ukava muKristu unowana madhora mamiriyoni wozova murume akapfuma. Hapana zvandinokuvimbisa. Ndokuvimbisa izvi, chandingakuvimbisa ruponeso rwake. Nyasha dzake dzakakwana pamuedzo upi noupi. Vanhu paPentecost vakanga vasingadi zvavaiva nazvo. Ndinotaura nezvemamiriyoneya. Vakanga vasingadi zvavaiva nazvo, hazvanzi henji. Ndakuti muimbe naGeti rimwe zuva aripi, homecoming week rimwe zuva. Vazhinji vavo vakafa kubva panguva iyoyo. Zvangu, havana kukumbira zvinhu zvikuru, havana kukumbira mari. Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Uye ndinoti manera ano, shamwari, mufaro, rudo, kutyana kwandinako muna Kristu nokumuka kwake ndizvo zvandinazvo. Ndinokupai savana vamwari. Uye uya ugare pamuchinjikwa kana Mwari akakudaidza, uye usabvapo. Kana mauya mangwana manheru, munopinda muno mogara kusvika tapedza, kana kuti mouya kuno tokunamatirai nokuisa maoko pamusoro. Ndihwo urongwa hweBhaibheri, kuisa maoko pamusoro pavo kuti vawane Mweya Mutsvene. Sure kwaizvozvo, moenda kudzimba dzenyu kana mukagarako mukapedza usiku hwose, pedzai zuva rinotevera nerinotevera. Garai zororo rose, garai kusvika kutanga kwegore. Rambai makagara, garai kusvika. Chipi nechipi chatinokurayirai mangwana manheru zvichikuratidzai muBhaibheri zvinofanira kuitika, zvichauya. Kana zvazouya, hapana madhimoni angakwanisa. Munoziva kuti mabva murufu muchipinda muupenyu. Mava chisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Mapera omufaro wokudenga acharira. Ama Othal, ndinokuudzai zvinotungidza mwoyo wenyu. Ari pano mukomana akura agere pano. Hama yangu yakura aiva tsotsi, achifamba nepfuti dziri parutivi achitsvaga munhu apa neapo, munhu wokupfuura. Chii chakaitika? Rimwe zuva akatarira akatenda kuupenyu, akaenderera mberi akatevera misangano yangu. Murume uyu murombo asina kudya kwakakwana, akarara achikotsira makwenzi parutivi petende aine nzara nenyota. Rimwe zuva Mweya Mutsvene ukauya. Hama yangu, zvakakushandura hazvina here? Zvakaunza upenyu ndokubvisa rufu. Ruvengo rwakabva, rudo rukapinda. Imi wee, ruvengo negakava zvose zvakabva, upenyu hutsva hukapinda. Tarisa pano uone vamwe pamusoro pavamwe, vamwe pamusoro pavamwe nekose uku. Mabhera omufaro wokudenga achirira. Shamwari, handina nzira yokuzvitsanangura. Inzwai kuti ndikusirei izvi. Kana matenda chapupu changu somuranda waKristu, uye ndaedza kukuratidzai kuti ndizvo kubva muBhaibheri raMwari. Uye kana mashoko angu achiita sokusanzwisisika panyaya iyi, tarisa mufananidzo uyo mune zvesainzi. Tarisa chibereko chinoberekwa neshongwe yomoto iyi yaitungamirira vana vaIsraeri. Ona zvainobereka, onai zvainoita, zvainotaura. Handisirini ndinotaura, ndiye anotaura nomauri, munoona. Handisini ndinoona zviratidzo, ndiye anotaura nomauri. Handisini ndinopodza varwere, ndiye ari mauri anopodza varwere. Handisini ndinoparidza ndiri mbwende yokupedzisira ingatiza kungofunga bedzi nezvazvo, asi ndiye anotaura nomandiri. Handizivi shoko, asi iye anoriziva. Ndizvozvo zvazviri. Ndipo paari. Mutumwa mumwe chete waMwari ari pano chaipo mumba muno manherano. Ndinomuda sei. Zvino vangani vanoda kugamuchira Mweya Mutsvene? Ongororai upenyu hwenyu.
vangani vasati vaugamuchira asi vachida simudzai maoko enyu muti hama Branham kubva pakadzika pamwoyo wangu ndinoda kugamuchira mweya mutsvene mwari akukomborerei kwose kwose vangani venyu vakaugamuchira vanoda kuita sezvavakaita muna mabasa fomu kuti ishe ishe tambanudzai ruoko rwenyu rwokupodza nokuita zviratidzo namashura muzita romwana wenyu tene jesu ipei kushinga kwose norudo pakutaura uye kuzadzwa atsva hongu wanguwo mwari ndipeiwo ngatikoramisei misoro yedu mukutendeka kwakaperera mumwe nomumwe akabata chido chake mumwoyo make ishe jesu tinovhara ungano ino duku manhero ano mushure mokuyanana pashoko nomweya mutsvene watikomborera chaizvo nokudurura mafuta eshoko rake mumwoyo yedu pana vaparidzi pana varume pano vanobva kwakasiyana-siyana muupenyu vakaravira nokuona kuti ishe akanaka zvino tava kuziva kuti mweya mutsvene chii ivimbiso yamwari upenyu husingaperi kuna vose vanotenda zvino tinoziva kuti mweya mutsvene waiva mweya wajesu kristu watakadzorerwa uye ari matiri nhasi sokuva kwakaita mwari pamusoro pedu ari mushongwe womoto akafamba nesu mumutumbi wainzi Emmanuel mwari anesu iko zvino ari matiri nomweya mutsvene mwari matiri jesu akati nezuva iro muchaziva kuti ndiri muna baba nemi mandiri neni mamuri muchazvinzwisisa pazuva iro nokuti uri munyika yerima tingadaro iko zvino asi muzuva iroro muchanzwisisa baba hazvingagoni kujekeswa nokukwanisa nokuti kana zvadaro hapana patingaisa kutenda kwedu nokuti mabasa ose amwari anoitwa nokutenda uye nokutenda shoko renyu chapupu mumweya mutsvene watinoziva kuti uri zvino ndinokumbira kuti mweya wose une nzara muno uzadzwe nomweya mutsvene avo vasinawo asi vari kunzwa nzara yavo ingorangarirai tingati kwavari ishe sezviya zvamakataura muchiti vakakomborerwa vane nzara nenyota vachagutiswa imbiso atori maropafadzo kuva nenzara wakaropafadzwa kungoziva kuti mwari ataura newe nokuti zvakanzi hakuna munhu angauya kwandiri kusiya baba vangu vamudaidza kutanga zvino ishe avo vari mhare dzakare muno vasimudza maoko avo vangu ndasimudzavo ishe tipei simba tipei simba rokutambanudza ruoko rwomwana wenyu mutsvene jesu kuti zviratidzo namashura zvigoitwa kuti ive shumiro yakasimba chive chinhu chikuru kudarika chatichamboitika tipei kushinga norudo wokutaura kuvanhu zviite ishe ivai nesu muna zvose tinokumbira muzita rajesu uye mangwana manheru ishe dai kwauya mhepo inovhuvhuta nesimba mumba muno kuti zvigoita sezuva rependekosta nheyo dzaiswa gadziriro yose yapera dzombe dzaurawa dzakakora dzaurawa makondobwe aurawa tafura yagadzirwa vaenzi vakokwa ishe tumirai mhemberero yependekosti mangwana manheru mumba muno muzadze mweya wose nebhabhatidzo yomweya mutsvene zviitei baba tinozvikumbira muzita rajesu amen.
Precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified a wondrous people for His name, and they are called the bride. Hallelujah.
most chosen one.